The message, The Voice of God in These Last Days, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, January 20th, 1963, at the Apostolic Church in Phoenix, Arizona, USA. Marizo I, inzwira mwari mumazwa anu okupedisira, nehama William Marion Branham, yaka Paris kwa nesundu mangwanani, 20 Dira 1963, pa Apostolic Church mu Phoenix, Arizona, USA.
Certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me, but oh, how I like that.
Zero kwazo, mukano wakanaka kudzoka pakati pevanhu ava, vechi Spanish zakare, mangwanani anu. Uya andizivikana Jim ari kuzvibata izvi. Oh, ari kurekoda. Ndichine rekodi yakaitwa nekwaya duku yechi Spanish pandakanga ndiri kuno kumashure uko pamwe nehama Garcia. Zvino ndakanganwa karwiyo kavaisindiimbira asi ndaizokada.
And those children now are all grown, married. I hear from them now and then. And I walked in this morning and seen little Joseph. Now, he really done something to me. And I was certainly happy to see him.
Zvino vana vaya, iye zvino vose vatove vanhu vakuru uye vakatowana. Ndinonzwa kubva kwavari apo neapo. Zvino pandafamba ndichipinda mangwanani anu, ndokuona Joseph muduku, uye zvino zvanyatsoita chimwe chinhu kwandiri, uye ndanyatsofara kumuona.
Now, I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? Hallelujah.
Uye, zvino ndine shoko rimwe randinogona kutaura muchi Spanish. Munoda kurinzwa here? Hallelujah.
I will never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time. I may say this all wrong, you see, but the best I remember was, "Are you? Is that right? Hear me. Hear.
Right.
Oh, yeah." And then never forget, Gloria Dios. Just wonderful.
Andife ndaka kanganwa shoko iri. Ndaive ndiri kuedza kuti mumwe mudzimai matsi andinzwe pane imwe nguva. Zvino ndinogona kuchitaura zvisiri izvo, munoona. Asi zvandinonyatsorangarira ndezvekuti oiga. Ndizvo. Ndinzwe. Inzwa. Oiga. Uye handife ndakakanganwa. Gloria Dios. Zvinoiso shamisa.
Oh, I've had the opportunity to be down in the capital, Mexico City. Speak with them down there. How happy I was.
Oh, ndakawani mukana wekuva muchivakwa, chiparamende, Mexico City. Ndichitaura navo zasi ikoko. Ndakafara zvikuru.
And I was in Finland after I was here, and always remind me, speaking to a little Finnish woman, they taken me up to what they call a Bethany. Every nation has its own idea. Are you getting a rebound? I'm too close to that. Can you hear all right?
Zvino ndaipota ndichi, ndakanga ndiri muFinland, mushure mokunge ndabva kuno, uye nguva dzose, zvino ndirangaridza pandaitaura nemudzimai muduku wechifini. Vakaenda nini uko kwavanodana kuti Bethany, nyika yoga yoga ine pfungwa dzayo. Ndiri muri kuwana here maungira? Ndiri pedyo sa here neicho? Muri kunzwa zvakanaka here? Ko izvi zvakadini?
This little woman, she was a lovely little person, but she was like me, she liked to talk a whole lot. And the interpreter, she talked real fast, and the interpreter couldn't say it fast enough for what she wanted to say it. And she'd stand in her face and get red. She said, "I've got it in for them guys, the bad ones."
Mudzimai muduku uyu, aiva munhu muduku akaisonaka. Asi akanga akaita seni, aifarira kutaura zvakanyanya. Zvino muturikiri, mudzimai aitaura achikasika, uye muturikiri haana kugona kuzvitaura nokukasika kwakakwana kune zvaaida kutaura. Zvino aibva amira uso hwake hobva hwatsvuka oti, ndichavaona vaya machinda eBhabhironi.
But you know, I've noticed that all the birds all sing in English. Dogs bark in English. Babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true. Because we have a heavenly language.
Asi munoziva, ndakacherechedza kuti dzose shiri dzose dzinoimba nechirungu. Imbwa dzinohukura nechirungu. Vana vanochema nechirungu. Ndinoshamisika kuti dambudziko redu ndeipi zvakadaro. Asi mumwe nomumwe wedu anofunga kuti mutauro wedu ndiwo uchava mutauro wemumurenium. Ndizvozvo. Asi isu takagamuchira Mweya Mutsvene ichi ichokwadi nokuti tine mutauro wekudenga.
We have Brother Roll here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he served under 5 or 6 presidents, 7 presidents. And you know how I feel standing on this platform to speak with a man like that sitting behind me.
Tine hama Roll, pamwe nesu pano mangwanani ano, mumiriri anova ku Washington. Ndinotenda kuti akashanda pasi pema president mashanu kana matanhatu, ma president manomwe. Uye munoziva manzwiro andiri kuita ndimire apa pa platform ino ndichitaura paine murume wakadai agere shure kwangu.
But his testimony always was such an outstanding one to me, and especially when I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, he was Catholic or Lutheran.
Asi chapupu chake nguva dzose chaive chemhando yepamusoro kwandiri, uye kunyanya apo iye ndinotenda kuti aive muLutheran kana ndisiri kukanganisa zvichida mukatorike kana muLutheran.
And he said he somebody crawling under a tent in a Pentecostal meeting, and he got up, finally he made his way to the altar, and when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that I think he can speak in about 7 different languages. And said he tried one, it didn't work. They tried another, it didn't work. I suppose he can speak Spanish same as you all can.
Uye agati iye, zvine maererano nokukambaira nepasi patende mumusangano wemapendekosti. Zvino akasimuka pakupedzisira akazenda paaritari. Uye paakadaro, Ishe vakaburukira paari ndokumuropafadza zvikuru zvokuti ndinofunga kuti anogona kutaura zvichida nemitauro minomwe yakasiyana-siyana. Zvino akati akaedza mumwe, hauna kushanda. Zvino ndokuedza mumwe, hauna kushanda. Uye ndinotenda kuti anogona kutaura chiSpanish zvimwe chete sezvamunoita imi mose.
So he tried all of them and they wouldn't work. And see, you know what? God was so good, he came down and gave him a language he never tried before and said it works. That's right. I think that's the way it'll be on the other side.
Saka akaedza yose uye haina kushanda. Zvino onai munozivei, Mwari vakanga vakaisonaka. Vakadzika vakamupa mutauro wakanga asina kunge amboedza kumashure ndokuti unoshanda. Ndizvozvo ndinofunga kuti ndizvo zvazvishange zvakaita kune rimwe divi.
Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe it, I forget where it's at, it's over here somewhere, close to Tato Street. And I remember that, I can think of the word Tato Street, where the Spanish Apostolic Church used to be.
Ndine ndangariro zhinji mumwe mangu dzechechi duku uko ndinotenda yaka o ndakanganwa kuti iri kupi, iri nechekuno pane imwe nzvimbo pedyo ne Tonto Street. Uye ndinozvirangarira izvozvo ndinogona kufunga shoko rokuti Tonto Street. Apo paimbova nechechi ye Spanish Apostolic.
I was saying to the pastor, this would be a grand place to have a revival. Plenty of room, new church, fine people. So I think it would be in line for a revival someday. You pray to them. Come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church.
Dangani chiti kumfundisi. Ino ingava nzvimbo yakaisonaka yokuva nerumutsiriro. Pane nzvimbo yakawanda. Chechi itsva, vanhu vakanaka. Saka ndinofunga kuti ichange iri mugwara. rokuzova nerumutsiriro nerimwe ramazuva. Imi zvinamatirei moya tova nerumutsiriro. Zvino ndine tariro yekuti kunongori kudzokororwa kweizo zvataive nazvo uko kune imwe chechi.
I remember standing in the yard leaning over the fence up and down the streets trying to leave there of a night time. It was sure was a thrill that I've never forgotten.
Ndinorangarira ndakamira muruvazhe ndakazembera pamusoro pefenzi kukwira nokudzika nemigwagwa ndichiedza kubvapo ari manheru waive zviro kwazvo mufaro wandisina kumbokanganwa.
And I've got a record of the little ladies, the misses, and the brethren who sang and made a record. And they would try to sing only believe and they didn't get it out just right. You know, they'd say, instead of only believe, they bring out yoni believe.
Uye ndine rekodhi remadzimai madiki, mhandara nehama, vakaimba nokugadzira rekodhi. Zvino vaedza kuimba tenda chete. Zvino vakanga vasinganyatsochigoni munoziva. Vaiti panzvimbo yokuti only believe, vaiburitsa kuti yonye believe, munoona.
And I remember Rebecca, my daughter, Sarah, and yet they say, Daddy, play that little record of the little, instead of saying Spanish, they couldn't speak it word, it said Spanish girls. Little Spanish girl singing. You only believe.
We ndinorangarira Rebecca, mwanasikana wangu, Sarah, zvino vaizoti, Baba, imbai, tiridzirewo record duku, riareva duku. Panzvimbo yokuti Spanish, vakanga vasingagoni kutaura shoko iroro, vaiti, vasikana veSpinach. Vasikana vaduku veSpinach vachimba tenda chete.
Well, I remember they followed the meeting. The revival is on them. And they followed the meeting all the way to the west coast.
Zvino ndinorangarira vakatevera musangano. Rumutsiro rwakanga rwuripo panguva iyoyo. Vakatevera musangano nzira yose kusvika kumahombe kombe ekumadokero.
And a little thing anchored in my heart when we left California. Brother Moore and I and Brother Brown, way up at the Capitol. And when I went down through that building that night, those kids standing there singing that, He careth for you. You've heard it. Through sunshines or shadows, He careth for you.
Uye ini, chimwe chini chiduku, chakabatirira moyo wangu, patakabva ku California. Hama Moore ini, ne hama Brown, kumusoro soro kuchivakwa cheparamende. Zvino pandakaenda nichidzika nemuimba iyi usiku uya, vana vaya vakamira imomo vachiimba kuti ane hanya newe. Makamborunzwa nemumishana kana mimvuri ane hanya newe.
Many times in foreign nations upon the battlefields of the world's strife trying to bring the message of Christ, I'd remember those girls and boys singing that song to me, He careth for you. Through sunshines or shadows, He still cares for you. So that's been a great inspiration to help.
Nguva zhinji munyika dzevatorwa, panzvimbo dzekurwira, dzekunetsana kwepasi pano, ndichiedza kuunza maridzo yaKristu, ndinorangarira vasikana nevakomana vaya vachindimbira chimbo ichi. Ane hanya newe, nemumishana kana nemumimvuri. Achine hanya newe nokudaro kwakave kufemera kukuru betsero.
Meeting your fine pastor and so happy to see that the church is alive and you've got this great beautiful building here setting off plenty of parking room, just a real place in the hands of the Holy Spirit. If we can just get Him to see it and know that we are calling for a revival, I believe He would give one.
Pandasangana nemufundisi wenyu wakanaka, uye ndafara zvikuru kuona kuti church imenyu, uye mune chivakwa chikuru chakanaka pano, mamunogara mose, nenzvimbo yokuisa motokari yakawanda. Inongori nzvimbo chaiyo iri mumaoko emweya mutsvene, kana tikagona kumuita kuti aione, uye nokuziva kuti tiri kudanira rumutsiriro. Iye ndinotenda kuti anorwupa.
Now, tonight, we're at Brother Outlaw's church, the Jesus Name Church, over on the other side. Brother Outlaw, I believe, and is an apostolic church too. I think he just calls his name the church Jesus' name. I think he's apostolic in belief. And so we're to be there tonight. And now we're not saying to the Spanish church, now come over there, because you stay at your post of duty.
Zvino manheru ano tichange tiri muchurch yehama Outlaw, church ye Jesus name, mhiri kune rimwe divi. Uye hama Outlaw, ndinotenda mu ndewe church ye apostolic zvakare. Ndinotenda vanongodana zita rayo church Jesus name. Ndinofunga kuti ndewe chiapostora pakutenda kwavo. Saka tichange tiri iko nhasi manheru, zvino hatisi kuti kuchurch yechispanish. Zvino chiuya ikoko, nokuti imi garai panzvimbo yenyu yebasa.
And then there's going to be a great rally of the Christian businessman beginning Thursday after the services are closed in other churches on Thursday. And this convention, they're going to have outstanding speakers. And so Oral Roberts and some Methodist brother just got saved and they claim he's a very forceful speaker. And I'm sure you'll enjoy these conventions.
Zvino kuchazova negungano guru re-Christian businessmen kutanga China mushure mokunge shumiro dzavharwa mune mamwe machurch neChina. Zvino convention iyi vachazova nevatauri vemhando yepamusoro uyezve Oral Roberts pamwe neimwe hama yechimethodist ichangobva mukuponeswa uye vanoti munhu anotaura zvine chisimba uye ndine chokwadi chokuti muchanakidzwa pamaconvention aya.
The new teenage children. They got a rally there for the teenagers too, as Brother just announced. I'm having my children there so they can get in on this. And so now, come over. We'd be glad to have you. The Lord bless you all.
Zvino imwe chidiki, vane gungano ikoko reve chidiki iwo zvakare. Sekuziviswa kuchangoitwa nehama. Ini ndichaita kuti vana vangu vange variko kuitira kuti vagopindawo imombo. Uye saka zvino uya ikoko tichafara kuva nemi Mwari vakuropafadzei mose.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word. And I've chosen this morning for just a little while, I don't want to hold you too long, but some texts. And one of them is found in 1 Samuel. The other found in Isaiah. And I'd like to read from Isaiah first.
Uye zvino ndinoda kuzarura Bhaibheri. Ndigoverenga rimwe reshoko rake rakaropafadzwa. Uye ndasarudza mangwanani ano kwechinguvana. Handisi kuda kukuchengetai kwenguva yakarebesa. Zvimwe zvatichaverenga chimwe chazvo chinowanikwa muna 1 Samuel. Chimwe chinowanikwa muna Isaiah. Uye ndinoda kuverenga kubva muna Isaiah kutanga.
And can you hear all right all around in between these mics? You seem to be very sensitive to me. I don't know why. You hear all right out there? Raise up your hand. Good, good.
Uye ndi muri kunzwa here zvakanaka kwese kwese pakati pama microphone aya. Kwandi anoita sokunge anonyanyisa kudairira. Handizive kuti sei. Muri kunzwa here zvakanaka kunze uko? Simudzai ruoko rwenyu. Zvakanaka, zvakanaka.
Now, I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from speaking much. And since I was here with this Spanish brethren, about 16 years ago, I guess. Maybe about 16 or 17 years ago. Well, I've been preaching ever since. So, I was tired then, I said, and I'm still tired, but I'm still going on, by the grace of God.
Zvino ndakati shoshomerei zvishoma. Saizvozvo zvakabva mukutaura kwakawanda. Uye kubvira ndakave pano nehama dzechispanish, angada kuita makore gumi nematanhatu apfuura, ndinofungidzira kudaro, zvichida makore gumi nematanhatu kana gumi nemanomwe apfuura. Zvakanaka, ndanga ndiri kungoparidza kubvira ipapo. Nokudaro, ndakanga naneta zvino ndikati uye ndichakaneta asi ndichiri kungoenda mberi nenyasha dzamwari.
Now let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah, and the first chapter or the third chapter of 1 Samuel. And while we're holding them places for the reading of the Word, I would like now for us to bow our heads just a moment for prayer.
Zvino ngatizarure kuna Isaiah 40, chitsauko 40 cha Isaiah, nechitsauko 1 kana chitsauko 3 cha Samueri wekutanga. Zvino patiri kunge takabata nzvimbo idzi kuti tiverenge shoko, ndinoda zvino kuti isu tikotamise musoro yedu kwechinguvana tinamati.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and for His work. And as we know that Your servants have stood behind this platform here, a pulpit, many times, and with a dedicated life to Your service.
Baba vedu wokudenga, tinotenda nasi nomukana uyu wekumira muchechi yakaisonaka, yakakumikidzwa kuna Mwari, uye nekubasa rake. Uye sokuziva kwatinoita, kuti varanda venyu vakamira seri kweplatform ipano, kana kuti pulpit nguva zhinji. Uye neupenyu hwakakumikidzwa kushumiro yenyu.
And this morning brings back memories of an revival that was just starting with the Holy Spirit that had come down in the form of a big light like a pillar of fire, and it spoke that the message should sweep the earth. And now today that is history.
Uye kuti izvi mangwanani ano zvinodzosa ndangariro. Ndangariro dzerumutsiriro rwakanga rwave kutanga nemweya muchene wakadzika uri muchimiro chechiedza chikuru seshongwe yemoto. Zvino chikataura kuti maridzo inofanirwa kutsvaira pasi pose. Uye zvino nhasi izvi zvave nhoroondo.
The message has caught fire through great men after seeing it, like Oral Robertson, Tommy Osborne, and Tommy Hicks, and many others. And through the efforts that we have put forth together, we see the message has set revival fires in every nation under heaven of the Pentecostal message. To this we give thanks and praise to Thee, Almighty God.
Marizo yatungira moto kubudikidza nevarume mare mushure mokuiona, sa Oral Roberts, na Tommy Osborne, na Tommy Hicks, ne vamwe vakawanda. Zvino kubudikidza nekushingaira kwatakaita pamwe chete, tinoona kuti maridzo yatungidza moto werumutsiriro munyika yose iri pasi pedenga. Yemaridzo yechipentecost. Kune izvi tinopa kutenda nerumbidzo kwamuri. O Mwari Samasimba.
And now today we pray that You will condition our hearts. Get ready for a great rapture that will take place soon, we believe. And if our hearts are not in condition for that, or for anything else that You have in store for us, we pray You forgive us of our shortcomings, and will speak to us today through Thy Word.
Uye zvino nhasi tinonamata kuti muchagadzirira moyo yedu, kugadzirira kubvutwa kukuru, kuchaitika nenguva isipi, tinotenda. Uye kana mwe yedu isini muchinano chaizozo, kana kuti chipi zvacho chamakati chengetera, tinonamata kuti mutiregererewo kutadza kwedu, uye mozotaura kwatiri kubudikidza neshoko renyu.
Bless the pastor of this church, its deacons, trustees, and all the laity, the members. Bless this little choir, and the pianists, the musicians. All together, bless them who enter the gates of this place.
Ropafadzai mufundisi wechechi ino, madikoni ayo, matrustee, pamwe neungano yose, nengo, ropafadzai kwaya duku ii, muridzi wepiano, vanoridza vose pamwe chete, ropafadzai avo, vanopinda na pamasuo enzvimbo ino.
May they go out changed each time, a little closer to You than they were when they come in. Grant it, Father. May that be so even this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Dai vachibuda vashandurwa nguva imwe neimwe, vaskwedezwa pedyo nemi kudarika zvavanenge vari pavanopinda. Zviitei baba, uye dai zvikava saizvozvo kunyange mangwanani ano, nokuti takumbira nomuzita raJesu. Amen.
Now turning to the book of Isaiah, the 40th chapter, we read.
Zvino tichizarura bhuku raIsaya, chitsauko 40, tinoverenga.
Comfort ye, my people, saith God. Speak ye comfortable words unto Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she has received of the Lord's hand double for her sins.
Nyaradzai, nyaradzai vanhu vangu, zvinoreva Mwari. Taurai mashoko anonyaradza kune Jerusarema. Danidzirai kwavari kuti kurwa kwavo kwapera, kuti zvakaipa zvavo zvakanganwirwa, kuti vapiwa neruoko rwaJehovha zvakapetwa kaviri pamusoro pezvivi zvavo.
The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Inzwi rinodanidzira murenje, gadzirai nzira yaJehovha, ruramisirai Mwari wedu mugwagwa mugwenga.
Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain.
Mipata yose ichazadzwa, makomo ose nezvikomo zvose zvichaderedzwa. Pakanzungama pachatwasanudzwa, pakasaenzana pachaitwa bani.
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it.
Uye kubwinya kwaJehovha kucharatidzwa. Nyama yose ichazviona pamwe chete, nokuti muromo waJehovha wakataura izvozvo.
Now, in the book of Samuel, 1 Samuel, 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse.
Zvino mubhuku raSamueri, Samueri wekutanga, chitsauko 3, ndinoda kuverenga ndima 1, 2, ne 19.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision.
Zvino mwana Samueri waibatira Jehovha pamberi paEri. Asi shoko raJehovha rakanga richinzwika kashoma pamazuva iwayo. Pakanga pasina chiratidzo chaive pachena.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called, and he answered, Here am I.
Zvino zvakaitika kuti nenguva iyo Eri wakati avata pasi panzvimbo yake, uye meso ake zvino akange onera madzerere, asingagoni kuona kwazvo. Mwenje waMwari usati wadzima mutemberi yaJehovha, naSamueri akanga avata pasi, pakanga pane areka yaMwari. Jehovha akadana, zvino iye akati, ndiri pano hangu.
The 19th verse. And Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground.
Ndima 19. Samueri akakura, Jehovha akava naye, uye iye haana kutendera kuti rimwe remashoko ake riwire pasi.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and we just have about 20 minutes to get out in proper time from our I guess the Sunday school is over, or maybe it follows this. I don't know. But, however, I want to use the text of the voice of God in this last days.
Oh, magwaro akakwana. Atinogona kutaura nezvavo pano kwemwedzi. Uye tinogona kutora zvidzidzo zvakawanda kubva pane zvaverengwa izvi zvinobwinya. Asi mangwanani ano, uye tinongori nemaminitsi angangoita makumi maviri kuti tibude nenguva kwayo kubva. Ndinofungidzira kuti Sunday school yapera kana kuti inotevera izvi, handizivi. Asi zvisinei, ndinoda kushandisa musoro wekuti inzwi raMwari mumazuva ano okupedzisira.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there's no vision, the Bible said the people perish.
Inguva inoshamisa zvikuru. Tinocherechedza kuti patiri kutaura nezvapo mugwaro kuti zvakanzi pakanga pasina chiratidzo chaive pachena mumazuva aSamueri. Nokudaro, pasina chiratidzo, Bhaibheri rakati, vanhu vanoparara.
We must have a vision. And visions comes to the prophets. And it's the word of the Lord spoken to them.
Tinofanira kuva nechiratidzo. Uye chiratidzo zvinouya kuvaprofita. Uye ishoko raShe rakataurwa kwavari.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim. And he could not see to get around. Great, heavy man. And he had begun to let the work of the Lord go undone.
Zvino tinoona kuti Eri akanga asiri muprofita, Eri waiva muprisita, uye akanga ava kukwegura, nemeso ake akanga ave kuona madzerere, uye akanga asisaone kwaanoenda. Aiva murume mufemu zvakanyanya. Zvino akanga ava kurega basa raMwari richigara risina kuitwa.
That's something like it is of today. I think the church, the organization, and denominations, they've been on the field for a long time and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone.
Uye zvakafanana nezvakaita nhasi. Ndinofunga kuti church, mapato nemasangano, vanga vari mumunda wekuvhangera kwenguva yakareba. Uye vave kuchitanga kudekara. Uye basa raShe riri kusiiwa risina kuitwa.
The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted. And we need today the voice of God to speak among us. Bring us back.
Shoko rechokwadi. Nokuti church pachezvayo yave kuona madzerere. Zvino tinoda nhasi inzwi raMwari kuti ritaure pakati pedu kuti dzosazve.
And see, Eli had laid down and his eyesight was failing. He was a priest and they had no open vision from the Lord. And that great need, and God has promised to meet the need of the hour. He always does that.
Zvino onai. Eri wakanga avata pasi, uye ma kuona kwake kwakanga kokundika. Aive muprisita, uye vakanga vasina chiratidzo chiri pachena kubva kuna Ishe. Zvino chishuwo chikuru, uye Mwari vakavimbisa kuzadzikisa zvinodikanwa panguva yacho.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Amen. Meet the time that we're living in. And after he has promised it, we can rest assured that he will keep his promise. That's the confidence that the believer has in his maker. that he promised to meet the need.
Vanogara vachidaro. Uye tinoda inzwi raMwari nhasi kuti rizadzikise zvinodikanwa zvenguva ino. Kuti risangane nenguva iyo yatiri kurarama mairi. Zvino mushure mokunge azvivimbisa, tinogona kunyatsozorora zvedu kuti achachengeta vimbiso yake. Ndirwo ruvimbo urwo mutendi anarwo mune musiki wake. Kuti akavimbisa kuzadzikisa zvingadikanwa.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices. So many other voices to attract the church from the voice of God, till it's very doubtful that many would hear the voice of God, though it spoke right in their midst.
Uye nhasi, chimwe chezvikonzero sei church iri muchinhano chairi, ndechekuti kune manzwi akawanda, mamwe manzwi akawanda, ari kukwezva church kubva painzwi raMwari. Kusvikira ndinopokana kuti pane vakawanda vanganzwa inzwi raMwari, kunyangwe rikatotaura pakati pavo.
They perhaps wouldn't even understand it, because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day.
Pamwe havatombori nzwisisi, nokuti rinenge riri chinhu chavasingazive. Vasvika zvino pokuti vanyatsozvimisa pamanzwi emuzuva rino.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them. And it's become that way again today, that the voice of God, there is so many other voices.
Uye kana tikacherechedza mugwaro redu rataverenga, kuti inzwi raMwari rakava chinhu chavasingazive. Uye ndizvo zvazvaitawo zvakare nhasi, kuti inzwi raMwari kune mamwewo manzwi akawanda.
And then if God promised he would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us, that we would not understand the voice of God when it spoke.
Uye kana Mwari vakavimbisa kuti ivo vaizoripa kwatiri. Uye kana mamwe mazwi achipesana neinzwi raMwari, zvadaro rinenge rave inzwi remuvengi wedu, kuti ritivhiringidze kuitira kuti tisanzwisise inzwi raMwari kana rataura.
And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God, and it was absolutely a blaspheme on Eli.
Zvino tinocherechedza kuti chaive chiri chinhu chakafanana kune izvo zvaiva zviri Eri naSamueri. Asi Eri akacherechedza pakarepo kuti aive Mwari, uye kwaive zvemazviro kwazvo kumhurwa kuna Eri.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoings. For he had babied his sons, and they had taken money and the flesh from the offerings that was not right, and they were doing things wrong, contrary to God's word.
Nokuti inzwi raMwari richitaura kuna Samueri rakanga ramuudza maererano nezvaikanganiswa naEri, nokuti akanga atunhidza vana vake, uye vakanga vave kutora mari nenyama kubva pazvipiriso. Zvakanga zvisina kunaka, uye vakanga vari kuita zvinhu zvisiri izvo zvinopesana neshoko raMwari.
And Samuel had, only thing that Samuel could do was speak exactly, and he was a little reluctant to do so because it was against the very place that he was sent to be raised up in, Eli, and in the temple. But Eli said, speak on.
Zvino Samueri aiva chinhu choga icho Samueri aigona kuita, kwaive kungotaura nemazvo, uye akanga aine kakuzengurira mukuzviita, nokuti zvakanga zvichinyatsopikisana nenzvimbo yaakatumirwa kuti arererwe mairi, Eri pamwe nemutemberi. Asi Eri akati, taura hako, maona.
And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or Eli's day was finished as a priest because God had spoke. And God was sending his message to Samuel the prophet.
Zvino akamuudza nemazvo izvo zvakanga zvichazoitika kuti Samueri kana kuti zuva raEri rakanga rapera semuprisita. Nokuti Mwari vakanga vataura uye Mwari vakanga vari kutumira shoko ravo kubudikidza naSamueri muprofita.
Very odd birth dedicated to the Lord from a child. God spoke to him as a child and was preparing him for a work that laid ahead. And Eli's time was finishing up.
Maberekerwo ake akanga asinganzwisisike. Ndoku kumikizwa kunashe kubva achiri mwana muduku. Mwari vakataura naye semwana vachimugadzirira basa rakanga riri mberi. Zvinongova yaEri yakanga yave kupera.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing because it deadens the voice of the supernatural.
Kune manzwi akawanda kwazvo munyika nhasi. Zvokuti chinhu chakanyatsooma nokuti chinouraya inzwi rechemweya.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual that in their intellectual conditions even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, flowerly.
Pane manzwi akawanda epfungwa. Manzwi makuru evarume vakuru vanoshandisa njere. Vokuti muzvinano zvavo zvokushandisa njere vanozunguza ndudzi. Havasi vanhu vakangonyuka, asi vanozunguza nyika. Vanounza masangano makuru pamwe chete, muserere huru dzinoyevedza.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them of how that these things go on and prosper. And there's voices that raise up and do these things, and it causes the voice of God to be placed way back somewhere. The true voice of God.
Zvino munhu anobva ati vhiringikei. Zvakakwana kuvavhiringidza. Zvekuti zvinhu izvi sei zvichienderera nokubudirira. Uye kune mazwi anosimuka uye achiita zvinhu izvi. Uye zvinoita kuti inzwi raMwari riswe hamenewo nechekumashure. Inzwi raMwari rechokwadi.
And the voice of God, they say, how will we know it's the voice of God? Because for today, then, it was a vindicated prophet.
Uye inzwi raMwari vanoti ko tichaziva sei kuti inzwi raMwari nokuti zvanhasi kareko raive mumuprofita akasimbiswa.
Now, today how we know it's the voice of God because it's the manifestation of the prophet's word. This is God's prophet. And the true voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural Word, with the supernatural manifestation of the true Word. Then we know that it's the voice of God.
Zvino nhasi, kuti chaziva sei kuti inzwi raMwari, nokuti kuratidzwa kweshoko remuprofita, iri ndiro muprofita waMwari, uye inzwi raMwari rechokwadi, rinongounzazve Mwari uya wemazviro kwazvo mupenyu wemweya, pamwe neshoko rake remweya nekuratidzwa kwepamweya kweshoko rechokwadi. Zvadaro tinoziva kuti inzwi raMwari.
Because and that's super, there's so much other in the other realms that just almost deaden that out. But remember, it will glisten, it'll come forth. It'll do it.
Nokuti uya zviya zvemwe kune zvimwe zvakawanda
mune zvimwe zviyero zvinopotsa zvaridzikatidza asi rangarirai richavaima richauya richazviita.
Now there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people absolutely in this great day of politics, it's all mixed up in their churches and everything.
Zvino pane inzwi nhasi munharaunda dzezvematongerwo enyika. Irori inzwi guru. Uye vanhu zvemazviro kwazvo muziva rino guru rezvematongerwo enyika vano zvese zvangosangana sangana mumachurch avo nezvese.
And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches, or the American people would have never did what they just done. They'd have never done it.
Uye nguva dzakawanda idzo dzatichangobva mukuona nguva shoma yapfuura kuti inzwi rezvematongerwo enyika zvemazviro kwazvo rakatosimba kudarika inzwi ramwari mumachechi. Nokuti vanhu vemuAmerica havangadai vakaita zvavachangobva mukuita. Maona, vangadai vasina kuzviita.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God until people sold their Christian birthrights for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it.
Dai izvi ramwari ranga rakachengetedzwa riri benyu muchechi vangadai vasina kukanganisa zvakadai. Asi inzwi rezvematongerwo enyika rakanyatsosimba pasi rino nhasi kudarika inzwi ramwari kusvikira vanhu vakatengesa kodzero yavo yeudangwe yechikristu nokuda kwemugove wemukurumbira, dzidzo nesimba rezvematongerwo enyika. Zvinonyadzisa kuzviona.
The very thing that our nation was made what it's made on, the people turned right back around and voted in the thing that we left the other country in the Plymouth Rock and Mayflower and them come over here and establish this great economy that we have.
Chinu chaicho icho chavaka nyika yedu apo payakavakirwa. Vanhu vakafuratira ndokuvhotera chinhu chatakabvira kune imwe nyika. Uye Plymouth Rock neMayflower nevamwe vakauya kuno ndokuvaka upfumi hukuru uhu watinawo.
Is the very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches. Because that the Bible speaks it would be that way.
Ndicho chinhu chaicho chatakarwisa zvikuru kuti tibude kubva machiri tazvidzosera pachezvedu mumusungo wacho. Nokuti Bhaibheri rinotaura kuti zvichange zvakadaro.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet, the prophet is the word, and the priest was the church.
Zvino urongwa hwaEri muprisita panzvimbo yemuprofita. Muprofita ishoko, uye muprisita aive church.
And it's got in such a place till it begin to get so loose that the word is foreign to the people. They don't get it. Then you can speak it and they don't understand it because they're not trained to it. Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare himself for battle?
Zvino zvakasvika panzvimbo yokuti yakatanga kuregedzeka zvokuti vanhu havachaziva shoko, havarinzwisise. Zvino unogona kuritaura asi havarinzwisise nokuti havana kuridzidziswa. Paulo wakati, kana wamanda ikaparuzha rusinganzwisisike, ndiani anozoziva kuzvigadzirira hondo?
The people are trained to a church voice, a church trumpet. We've got more in our Sunday school than the rest of them's got. That don't mean a thing.
Vanhu vakadzidziswa kunzwa inzwi recheche church, wamande church. Tine vakawanda Sunday school yedu kudarika vamwe vose vavari navo. Hazvina chinhu chazvinoreva.
We've got more in our denomination than the rest of them's got. We're the biggest amongst the denominations. See, that's the kind of a voice that the people are trained for.
Tine vakawanda musangano redu kudarika vane vamwe vose. Ndisu gurusa pakati pemasangano ose. Munoona ndiyo mhando yeinzwi iro vanhu vakadzidziswa kunzwa.
In the street, they go out to get the people and bring them in. Tens of thousands, times thousands in great campaigns. Bring them in.
Mumigwagwa, vanoenda kunotora vanhu, vovaunza mukati, makumi ezviuru zvakapetwa zviuru, vari mumbuserere huru, vovaunza mukati.
What are they interested in? We got the biggest church, we got the biggest congregation, we got the highest member in Sunday school, we got the mayor of the city come to our church. That might be all good. But if that same church isn't trained to the voice of God, the gospel trumpet, what good does it do?
Chicha varikuda. Ndisu tine church hurusa. Ndisu tine ungano yakakurisa. Ndisu tine Sunday school ine nhengo dzakawandisa. Meya weguta anouya kuchurch kwedu. Izvozvo zvinogona kunge zvakanaka. Asi kana church imwe chete iyoyo isina kudzidziswa kuinzwi raMwari, hwamanda evangeri zvinobatsirei.
And when a thing rises just like has rose amongst our government, what's happened? The church didn't know the voice of the trumpet. And they don't know what to do.
Zvino kana chinhu chikasimuka, seicho chichangosimuka muhurumende yedu, chii chakaitika? Church haina kuziva inzwi rehwamanda. Uye havana kuziva zvokuita.
The great promise of prosperity, an intellectual giant coming in, and they went right over the very thing that the Bible predicted and brought it in. See? A political voice.
Vimbiso huru yekubudirira, hofori yezvenjere ichipinda. Zvino vakanyatsodarikira izvo zvakafanotaurwa neBhaibheri. Ndokuzviunza mukati. Munoona inzwi rezvematongerwo enyika.
And it proved that it overrode the religious voice, or they'd never done what they did. The gospel voice.
Uye rakaratidza kuti rakakurira inzwi rezvekunamata, kana kuti vangadai vasina kuita zvavakaita, inzwi reevangeri.
Because we're promised a lot of stuff. We're promised prosperity, and no doubt but what we'll get it. But still, that doesn't mean anything to a believer.
Nokuti takavimbiswa zvinhu zvakawanda. Takavimbiswa kubudirira. Uye pasina kupogana, tichakuwana. Asi zvakadaro, izvozvo hazvina zvazvinoreva kumutendi.
Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter. Listen to that Saint Paul speak. How they in the days wandered about in sheepskins and goatskins, was destitute, not a place, couldn't enter the city.
Zarurai mubuku yava Heberu, pachitsauko 11, moteerera kuna uya mchene Pauru, achitaura, kuti ivo mumazuva akare, vakafamba vakapfeka matewe emakwai, nematewe embudzi, vachishaiwa, vasina nzvimbo, vasingakwanise kupinda muguta.
I was reading in the Nicaea Council, one of the great issues come up at Nicaea, Rome, 300 years after the death of Christ. And the great Nicaea Council, one of the great church that stood for what was right, they wanted the Bible. And the Roman converts of the first church of Rome had injected dogmas.
Ndakanga ndirikuverenga muNicaea Council. Apo nyaya huru dzakasimuka paNicaea, Rome, makore mazana matatu, mushure mokufa kwa Kristu, muNicaea Council huru, apo church huru, yakanga yakamirira izo, zvakanga zvakanaka, vaida Bhaibheri. Zvino vatendi vatsva vemuRome, vechechi yekutanga yeRoma vakanga vaisamo dzidziso dzevanhu.
To say, for instance, like we have Christmas. Christmas, Christ is no more born on the 25th day of December than I was. Why, the hills of Judea are snowing. It contrasts all other Bible prophecies. He was born in the spring, like all lambs are born.
Dzokuti sokudai tine Kisimusi. Kisimusi, Kristu haana kumbopere kwa nezwa. Rema kumimaviri nema shanu ajita seni. Anditi makomo eJudia ainge aine chando. Uye iye zvino pesana nezvimwe zviprofita zvose zvemubhaibheri. Aka zvaru kwa mungo yepfumvudza. Seku zvaru kwa kunoitwa makwai ose.
Why was he born in a barn instead of a house? He was a lamb. Why wasn't he not just run up to the altar, to this altar where he was nailed to the cross? He was led to the cross. You lead the sheep to the slaughter. He was a lamb. Then he was born when lambs is born.
Sei akazvarirwa mudanga panzvimbo yemumba. Aiva gwayana. Sei asina kungomhanyiswa kuaritari kana kuaritari yake kwaakarovererwa muchinjikwa. Akatungamirirwa kumuchinjikwa. Unotungamirira makwai kunourayiwa. Aiva gwayana zvino akazvarwa panoberekwa makwai.
But you see, to do that, they had the sun god's birthday, which on the solar system, the sun in the 5 days from December the 20th until December the 25th, there's hardly a moving at all of the sun. It varies a little each day, just longer, longer, longer until it hits its longest day in July. And then in December, it's shortest day.
Asi mudoona, kuita zvakadaro, vaiva nemhemberero yekuzvarwa kwamwari wezuva, rinova pane zvemuchadenga zuva mumazuva mashanu kubvira pana zvitatwendi kusvika zvitatwendifive. Hapana kana kumbofamba kunoitika kwezuva. Zvinoenda zvichisiyana zvishoma nezvishoma zuva nezuva, rotanga kureba, richireba, richireba, kusvikira parinozorebesesa muna chikunguru. Uye zvadaro muna zvita mune zuva rakapfupikisa.
And then that little time of the 25th, from the 20th to the 25th, they had the Roman circus and the celebration of the sun god's birthday.
Zvinongova diki iyi yemusi wa 25 kubva musi wa 20 kusvika musi wa 25 vaiva nemutambo wemuRome nemhemberero yezuva rekubarwa kwamwari wezuva.
So then Jupiter, which is a Roman god, and then they injected it and saying, then we will take the son of God and the sun god's birthday, put that together to be one great celebration. That's contrary. And all the many injections that they placed in there.
Saka naizvozvo Jupiter aiva mwari weRome. Zvino vakangozvipfekera imomo vachiti zvino tichatora mwanakomana waMwari pamwe nezuva rokuberekwa kwaMwari wezuva, kwave kuzvibatanidza kuti zvive mhemberero imwe huru. Zvinopesana. Uye zvinhu zvakawanda zvavakapfekera imomo.
And then when them true man of God who wanted to stay with the word, like Polycarp, Irenaeus, Martin, those great early sainted men who wanted to stay with the truth, and when they brought to the Nicaea Council, some of those people had been so rejected until prophets came in out of the wilderness with nothing around it but a piece of sheepskin to set in that council. But they know the word of the Lord.
Zvino apo vanhu vaMwari vechokwadi vaida kugara neshoko, saPolycarp, Irenaeus, Martin, varume mhare dzakare dzouchene vaida kugara nechokwadi. Zvino pavakaunza Nicene Council, vamwe vevanhu ava vakanga varambwa kusvikira vaprofita vakauya vachibva murenje vasina chimwe chavakapfeka kunze kwechibenga chedehwe rehwai kugara mumusangano iwoyo, asi vaiziva shoko raMwari.
But popularity, them 15 days of bloody politics, and overrode it. Then we had 1,000 years of dark age. But God promised that that trumpet would sound again. Always the people listens to the true voice of the Word. Always examine what you do by the Word.
Asi mukurumbira nemazuva gumi nemashanu ezve matongerwe enyika aive azere neropa ndokurikurira zvadaro takazva nechiuru chemakore ezera rerima munoona asi mwari vakavimbisa kuti hwamanda iya icharira zvakare nguva dzose vanhu vanoteerera kuinzwi rechokwadi reshoko nguva dzose nzvera zvaunoita neshoko.
Voice of politics. And we in America and the rest of the world have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. It's captured the world.
Inzwi rezvematongerwo enyika. Zvino isu muno muAmerica nepasi rose tine inzwi rinotaurira pamusoro nhasi. Ndiro inzwi reHollywood ratapa pasi rose.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now, we notice that they have set a pattern for our women on their dress, their hairstyles. They set that dress.
Rega mwe munhu abude muHollywood aine chimwe chinhu. Unozochiwana chave munyika yose. Zvino tinoona kuti vasimudzira chiyero kumadzimai edu pamapfekero nemagadziriro evhudzi. Vanogadzira mapfekero iwayo.
The church ought to know the voice of the trumpet of God on that. But there's so much confusion because, you see, others do so. Examples. Don't ever pattern yourself after that kind of example because it's perishable. Always hear the voice of God, what He says about it.
Church, inofanira kuziva inzwi rehwamanda yaMwari pane izvozvo. Asi pane nyonga nyonga yakawanda. Nokuti munoona vamwe vachiita zvakadaro semienzaniso. Usambofa wakazvifananidza nemienzaniso wakadaro. Nokuti zvinoparara nguva dzose inzwa inzwi raMwari kuti anoti kudini pamusoro pazvo.
And then we notice in Hollywood they raise up things. And just let me speak just a moment on this before we go further.
Uyewo tinocherechedza kuHollywood. Vanosimudzira zvinhu. Zvinoregai ndingotaura kwechinguvana pane izvi tisati taenderera mberi.
There was a thing come out not long ago that a man on Hollywood, nothing against the man, now he's a mortal that Christ died for, but just to show you.
Paive ne chinhu chakabuda nguva shoma yapfuura, icho mumwe murume muHollywood. Hapana chandinopomera murume uyu zvino. Munhuwo anofa akafirwa naKristu. Asi kungokuratidzai.
They invented a little thing called, the kids used called a hula hoop. Hula hoop or something. And if you ever noticed the vulgarity and things that fall out, what? In the little children. That's not right.
Vaka gazira kamwe kanhu kaduku kanonzi, vana vaduku vaikati. Hula hoop. Hula hoop. Kana wozhimwe. Zino kana makambo cherechedza kunyadzisira. Nezhimwe zino tevera boka iroro. Muvana maduku. Azvina kunaka.
Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now, anyone that knows history knows that them people back there in them days that was gunfighters like the different fellows, they wasn't decent citizens. They were renegades. They were like Al Capone and Dillinger.
Zino Hollywood izere ne avo vanorwa nepfuti. Zino munhu wese anoziva nhoroondo. Anoziva kuti vanhu vaya mumazuva iwayo akare. Vaiva varwi nepfuti samachinda akasi siyana siyana. Vakanga vasiri vagari vemunyika vakarurama. Vaiva vapanduki. Vaive vakafanana na Al Capone na Dillinger.
They got a Hollywood play they called on the television they called Gunsmoke. I heard on the monitor the other day that the fellow that plays it, Arnez or something, or Arnez, or I forget what his name is, and he's supposed to take, he represents Matt Dillon, who was a sheriff in Kansas.
Vane mutabo weku Hollywood, wawanoti pa television, wawanoti Gunsmoke. Zvino ndakanzwa pa monitor nerimwe zuva kuti muchinda anotamba Anis, kana zvimwewo, kana Anis, kana kuti ndakangana kuti zita rake anonzi ani, anofanirwa kunge achitora, anomiririra Matt Dillon, uyo wakanga ari sheriff muKansas.
And Matt Dillon was as yellow as a rabbit. He shot 28 men in the back, innocent people, going outside of Dodge City and waiting in a bush. And when a man come along, that somebody call him and tell him that there was a certain villain coming through. And he'd stay out there, and when the man come in, and shoot him through the back.
You know, Matt Dillon, I am Bugende Akashata. Akapura varume makumi maviri nevasere nekumusana. Vanhu vasina mhosva. Akabuda kunze kweDodge City. Zvino ndokunovahwandira sere kwechigwenzi. Zvino kana munhu achinga auya, zvino mumwe munhu aimudana omuudza kuti kune mumwe munhu wakaipa akanga ari kuuya. Iye zvadaro aigara kunzeko. Kana munhu uye ava kupinda, aibva amupfuura nekumusana.
Now we find this big guy that comes down. Why, it's absolutely glorifying sin. But the little children of our country can tell you more about Matt Dillon than they can tell you about Jesus Christ.
Yes, you know, tinoona kuti atori muchinda mukuru anouya, sei, zviro kwazvo. Kusimudzira chivi. Asi vana vadiki vemunyika yedu vanogona kukudza zvakawanda nezva Matt Dillon kudarika zvavanogona kukudza pana zvaJesu Kristu.
The stores, the 10-cent stores and the clothing department is hanging full of little toy guns with little hats that you could buy anywhere. It's all right to wear that, but I'm just telling you, you see. Then the commercial world picks that thing up and makes millions of dollars off of it.
Zvitoro zvezvinhu zvakachipa, chitoro chehanzu, makazara, makarembedzwa zvipfuti zvidiki zvematoi, nenguwani duku idzo dzaunogona kutenga kwese kwese. Zvakanaka kuzvipfeka, asi ndiri kungokutaurira hai munoona. Zvino avo vezvokutenga nokutengesa. Vanotora zvinhu izvozvo voita mamiriyoni amadhora kubva pazviri.
We have what we call St. Patrick's Day. We have what we call these religious holidays. And the commercial world has picked it up. And they make millions of dollars.
Tine ratinoti St. Patrick's Day. Tine aya atinoti maholiday ezvinamato. Zvino vezvekutenga nokutengeserana. Vakazvitora zvino vanoita mamiriyoni emadhora.
Mother's Day, bunches of flowers. Whatever day should be an honorable day to mother. She's off somewhere old, go see her. That'll be worth more than all the flowers you could send her or anything else.
Mother's Day, zvitsumbu zvemaruva. Sei, zuva roga roga rinofanira kuve zuva rinoremekedzwa kuna amai. Vane kume kwavari. Vachembera, enda unovaona. Izvozvo zvinotokosha kudarika maruva ose aungavatumire kana uzvimwe.
But they pick it up. It's a voice, and we blend right in with it. It's really not right. But what are you going to do? See, I'm trying to get to a point here to tell you something. What I believe, the voice is rare. The voice of God.
Munoona. Asi vanozvitora iroro inzwi, uye tinonyatsobatirana naro. Hazvina kunaka zvemazviro kwazvo. Asi uchaita sei? Munoona, ndiri kuedza kusvika pane imwe nzvimbo pano, pandinokutaurirai chimwe chinhu. Izvo zvandinotenda, inzwi harichanyanyowanikwa, inzwi raMwari.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice? our young boys has become Ricky and Elvis. You got a child named that, change it right quick. Call him number one or two or something.
Zvino tinoona kuti ndivo vakaisa chiyero chemaitirwo uye vakambocherechedza here vakomana vedu vadiki vave vana Ricky na Elvis. Kana uine mwana ane zita rakadaro richinje nokukasika. Mudane kuti number one, kana two, kana ozimwe.
Don't, that's a horrible, you say, what difference does the name mean? Well, sure it means something. Your name characterizes your life. Now, Brother Branham, you're on numerology. No, I'm not. I'm on thus saith the Lord.
Usadaro, zvakashata, unoti zita rine mutsauko wei. Sei, chokwadi, rine zvarinoreva. Zita rako rinoreva zviri hunhu hweupenyu hwako. Zvino hama Branham ave kuita zvemanhamba. Kwete, handisi, ndiri pana zvanzi naJehovha.
Why was it when Jacob, he lived to his name as deceiver, supplanter, Jacob. And when God changed him, he changed his name.
Sei zvakaitika kuti apo Jakobho akararama sezita rake, se munjengeri, mbavha, Jakobho. Zvino Mwari pavakamushandura, vakashandura zita rake.
God changed Saul to Paul. Simon to Peter. Certainly to have something. And Ricky and Elvis and such names as that is the modern American name which throws a child automatically right into that.
Mwari vakashandura Sauro kuva Paulo, Simon kuva Petro. Zviro kwazo, rine zvarinazvo. Zvino Ricky na Elvis nemamwe mazita akadaro, mazita echimanje manje emuAmerica. Anokandira mwana pakarepo mune zvakadaro.
See what I mean? I hope I better back up and don't get too far on a limb here. See what I mean? She wouldn't understand.
Munoona here zvandiri kureva. Zvino ndine taro yekuti handizo zviri nani ndizvidzore ndisazoenda kure sanazvo. Munoona zvandiri kutaura. Izvozvo hamungazvinzwisise.
But all these things is not even understood by the common person. They don't catch it. Because they got one trend. That's all they listen to. Those voices.
Asi zvinhu zvose izvi hazvinzwisisike nemunhuwo zvake. Havazvibate nokuti vane maitiro mamwe chete. Ndiwo oga avanoteerera manzwi aya.
There's a voice of philosophers. Communism. Promising something that they cannot stay by. And yet, a great percent of the American people are wrapped up in communism.
Pane inzwi revanoshandisa pfungwa. Communism. Vachivimbisa chinhu chavasingagone kumira nacho. Uye zvakadaro, vanhu vomuAmerica vakawanda vakaputirwa mucommunism.
Now I've been in communism zones rather, in Germany. On the east side of Berlin.
Zvino ndakabva mucommunism, nzvimbo dzecommunism waro, muGermany, kudivi rekumabvazuva reBerlin.
They had great big houses to show the outside. You ought to walk on the inside and they're not even finished. It's a false economy. They're trying to push over something.
Vaiva nemazimba makuru ekuratidza kunze, unofanira kumbopinda mukati madzo. Hadzina kana kumbopedzwa. Hupfumi hwenhema hwavari kuedza kusairira pamusoro pezvimwe zvinhu.
And in Russia, the birthplace of communism, which many years ago when I was just a boy preacher, I'd say 33 years ago, when Nazism, fascism, and communism was rising, I said, I speak in the name of the Lord. They'll all wind up in communism.
Uye muRussia, nzvimbo yakaberekerwa communism, iyo makore akawanda pfuura. Pandaingova muparidzi wechikomana ndingati makore makumi matatu ndi matatu afura, apo Nazism, Fascism, ne Communism, zvakanga zviri kusimuka, ndakati ndinotaura muzita rashe, zvose zvichizoguma zvave muchikomunism.
But did you ever think God has left us an avenue out if we just take it? There's only 1% of Russia that's communism. 1%. But they're the controlling percent.
Asi makambofunga here, Mwari vakatisiira nzira yokubuda nayo kana tikaitora. Panongori nechikamu chimwe kubva muzana cheRussia chiri mucommunism. Chikamu chimwe kubva muzana. Asi ndicho chikamu chiri kutonga.
1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control. And the same thing. Hollywood's one place. But they're in control.
Chikamu chimwe kubva muzana che communism. Chikamu chimwe kubva muzana che Russia. Ndicho communism. Waro. Asi vanotonga. Uye chinhu chimwe chete. Hollywood. Inzvimbo imwe. Asi ndivo vari kutonga.
About 1/3 or 2/3 of the population of the United States goes to church and its church members, but they control in those denominations.
Zvingaita chikamu chimwe kubva muzvitatu kana zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vanogara muUnited States vanoenda kuchurch uye inhengo dzechurch asi vanotonga masangano iwayo.
What communism needs over there is the voice of God.
Amen.
Rise up among them.
Amen.
And it'll put it to a shame.
Communism chainoda ikoko kuti inzwi ramwari risimuke pakati pavo zvino rinozoinyadzisa.
In Finland, when that little boy was raised from the dead that day, and there was brain in 3 squares away where this little fellow was raised up the dead, communist soldiers, Russians, standing there with the Russian salute and the tears running down their cheeks, they said, "We will receive a God that can raise the dead."
Mu Finland, apo mukomana muduku uye paakamutswa kubva mukufa nezvaria, zvino vakanga vari kundiudza zviri kure nemasquare matatu, apo pakamutswa mukomana muduku uyu mukufa. Masoja echikomunist, maRussian, vakamirapo nesarutu yechiRussian, uye misodzi ichimhanya ichidzika nepamatama avo, vakati, "Tinogamuchira Mwari anomutsa vakafa."
It's the negligence of the Catholic Church and the Lutheran Church and all those denominations, and they're taking all the money and building organizations and giving the people nothing. They live like the rest of the people.
Kuregedzeka kwechechi yeKatorike nechechi yeLutheran nemamwe ose ayo masangano, uye vakatora mari yose vachivaka masangano uye pasina chavanopa kuvanhu, vanorarama sezvinoitawo vanhu vose.
There's got what Russia needs is a prophet to rise on the scene with the word of the Lord that can shut them out. Then that 90% will take over.
Panofanira Russia chainoda muprofita anouya panzvimbo aine shoko rashe anogona kuvhara miromo. Zvadaro zvikamu makumi mapfumbamwe vanobva vatora masimba.
What America needs is a voice of the prophet of God who can stand up and condemn Hollywood and condemn these things in the name of Jesus Christ, and the Holy Ghost Church will take over. Too much confusion. See, too many voices of contrast against it.
America chainoda inzwi remuprofita waMwari anogona kumira achitsiura Hollywood nekutsiura zvinhu zvose izvi nemuzita raJesu Kristo. Zvino chechi yemwe yamutsvene inobva yatora masimba ekutonga. Nyonga nyonga yakawandisa, munoona manzwi akawandisa anopikisa achipesana naro.
The church, its voice. Each one wants more members. The Baptist wants it all. Methodist wants it all. Presbyterian. We all have these, and Catholics look like it's going to take it all. And they will. That's exactly the voice of God out of this Bible. They will rule. But the Most High God shall finally rule. The saints shall take over one day. The Bible said so. They will take over.
Church inzwirayo imwe neimwe iri kuda kuwedzerwa nhengo. Baptist iri kuvada vose, Methodist iri kuvada vose, Presbyterian tose tinawo ava. Uye zvinoita sokunge makatoriko ndiwo achatora vose. Uye vachazviita. Ndiro chairo inzwi raMwari rinobva muBhaibheri rino. Vachatonga. Asi Mwari wokumusoro-soro ndiye achatonga pakupedzesera. Vachene vachatora simba rokutonga rimwe zuva. Bhaibheri rakadaro. Vachatora simba rekutonga.
Such an awful lot of voices. Then there's the voice of the false prophet. That's a terrible voice. Man who calls himself a prophet. A prophet, of course, is a preacher. The modern word prophet absolutely means a man that preaches under inspiration.
Kune manzwi akawandisa. Uyeyo kune inzwi remuprofita wenhema. Inzwi rakaiso shata. Munhu anozvidana kuti muprofita. Muprofita chaizvo izvo. Muparidzi. Shoko rechimanje manje rokuti muprofita. Zviro kwazvo rinoreva murume anoparidza ari pasi pechizoro.
There is a man who stands and calls himself a prophet and denies the word of God. Denies the truth of God. There's so many voices.
Pane munhu anomira achizviti muprofita uye achiramba shoko raMwari, achiramba zvokwadi yaMwari kune manzwi akawanda.
Just a few moments ago, there was a brother out there directing me where to come in up here, but I guess he wondered why I went on up the street and turned around and come back. If you're here, brother, I was listening to something. It was our colored friends, the Negro.
Munguva shoma yapfuura, panga paine imwe hama kunze uko, vanga vachindiratidza pokupinda napo muno, asi ndinofunga hana kunzwisisa kuti sei ndaramba ndichikwidza nemugwagwa, ndokunotendeuka, ndokunodzoka. Kana uri pano hama, ndine zvandanga ndiri kuteerera. Dzanga dziri shamwari dzedu dzechitema.
They got a temple here, and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad, raising up with a voice, and saying that they are the voice that's going to bring the colored race. Out of this chaos.
Vane temberi kuno, uye vanoidana kuti the Elijah Muhammad, kana shimeo, young Elijah Muhammad. Vane kusimuka ne inzwi, uye vachiti iwo ndiwo inzwi, richabulisa rudzi rwevanhu vechitema kubva munyonganyonga iyi.
That, you see, the very thing, they're Muslim this year. They're mosque. What don't you see? That the very background of it, it's wrong.
Izozo, munoona, chinu chaicho, Muslim yavo, iripano, mosque yavo, ko awoni ere kuti ziri seri kwacho, zakashata.
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people. Not back to Mohammedism, but come back to Christ. The very principles that the Bible teaches. Mohammedanism is against the word.
Vanhu vatema sezvakangoita vanhu vachena. Vanhu vebrown nevanhu veyero. Kwete kudzokera kuchiMuhammad. Asi kudzoka kuna Kristo. Zvacho zvepakutanga zvinodzidziswa neBhaibheri. ChiMuhammad chinopesana neshoko.
Had the privilege of leading 10,000 Mohammedans to Christ one time at Durban, South Africa.
Zvino ndakava nemukana wekutungamirira kuna Kristo vechiMuhammad zviuru gumi panguva imwe chete kuDurban, South Africa.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right. As long as psychology don't deny the Word. But when psychology denies the Word, then psychology is wrong. It gives an uncertain sound.
Apana zvimwe zvachinobuditsa kunze kwekushandisa pfungwa. Zvekushandisa pfungwa zvakanaka. Kana zvekushandisa pfungwa zvisingarambe shoko. Asi zvekushandisa pfungwa kana zvave kuramba shoko. Zvadaro zvekushandisa pfungwa hazvina kunaka. Kunopa ruzha rusinganzwisisike.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So you see, we must stay with the word. The voice.
Ipapo zvinhu zvose zvichapfuura kunze kweshoko raMwari. Jesu akataura kudaro. Matenga nenyika zvichapfuura. Asi shoko rangu harizopfuuri. Saka munoona kuti tinofanira kugara neshoko inzwi.
So many confused things. The people get up, they don't know the word, and they say things. And maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing. Everybody the same. There's no more capitalists, they're all communists.
Akawandisa anovhiringidza zvinhu. Vanhu vanosimuka havazivi shoko. Zvino vanotaura zvinhu uye zvichida zvinoita sezvine musoro. Communism chinhu chine musoro. Munhu wese takafanana. Hapachina vaya makapitalist vezveupfumi, vose vave makomunist.
Did you ever stop to think that that's a false revival communism is? And where did he pattern it after? Jesus said the two spirits would be so close it would deceive the elected if possible.
Wakambomira here ukafunga kuti izvi rumutsiriro rwenhema zviri communism. Uye wakazviita zvakafanana ndei. Avo Jesu wakati mweya miviri ichange iri pedyo nepedyo zvokuti dai zvaigoneka waitonyengera vasanangurwa.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness perverted. A lie is the truth misrepresented. Adultery is an act that God ordained is too perverted.
Uye zvose izvo zvina diabolosi kucheyamiswa kweizvo zvakasikwa naMwari. Chivi kukururama kwakacheyamiswa. Nema izvo kwadi yataurwa zvisiri izvo. Upombwe chiitiko chakagadzwa naMwari kwatiri chacheyamiswa.
All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth in order to take the perversion. See, straighten out these voices. Test them by the word and see if it's truth.
Kwese kusatenda, kucheyamiswa kwekutenda. Unofanirwa kuramba chokwadi kuti ugotora zvakacheyama. Munoona? Kwasanudza manzwi aya aedze neshoko ugoona kuti ichokwadi here.
Oh, how we could go on these voices of the day, but our time's past. But so many voices that people don't know what to do.
Oh, taigona kungoramba tichienderera mberi pane manzwi aya emuzuva rino. Asi nguva yedu yapfuura. Asi kune manzwi akawandisa zvokuti vanhu havachaziva zvokuita.
The Methodists will finally hear a Baptist preacher. They'll go over there. They'll stay there while then they go to Lutheran.
Mumethodist achapedzisira ave kunzwa muparidzi wechibaptist. Voenda ikoko, vombonoti gare zvishoma ikoko, zvino vobva voenda kuLutheran.
And in the Pentecostals, they have different groups. One will run to one and one to another. Then back and forth. It shows you're not stable.
Uye mumapentekosti, vane mapoka akasiyana siyana. Rimwe rinomhanyira kune rimwe, uye rimwe kune rimwewo. Zvadaro vachienda vachidzoka, zvinoratidza kuti hauna kugadzikana.
Hear his voice.
Amen.
Here it is, wrote on paper. The voice will be confirmed if it is the truth.
Inzwai inzwi rake. Herinoi iripano. Rakanyorwa pabepa. Inzwi. Inzwi richasimbiswa kana riri rechokwadi.
The church world don't know what to do. The political world is in chaos. Everything seems to be in chaos. Fellows run from here. Something else rises up. Some jacket, some coat.
Veba church havacha ziva zvokuita. Zvematongerwe nyika zviri munyonga nyonga. Zvinhu zvose zvinoita sokunge zviri munyonga nyonga. Vanhu vanomhanya vachibva pano, chimwe chinhu chovha chasimuka, rimwe bachke, rimwe jasi.
When I was in Rome, they got 19 different vindicated nails that was drove in Jesus' hand. And there's only three. But yet they've got the record at 19 different nails.
Pandaive muRome, vane zvipikiri gumi nepfumbamwe, zvakasiyana-siyana, zvakasimbiswa, izo zvakabairirwa muruoko rwaJesu. Uye panongori nezvitatu, asi zvakadaro, vane pakanyorwa kunzi, zvipikiri gumi nepfumbamwe, zvakasiyana-siyana.
Now what difference does it make? Who has a nail? Christ never left us nails to worship. He left us the Holy Spirit by His Word.
Zvino zvine mutsauko wei kuti ndiani ane chipikiri. Kristu haana kutisira zvipikiri kuti tizvinamate. Akatisira mweya mutsvene kuburikidza neshoko rake.
These signs shall follow them if they'll have the original nail. These signs shall follow them that believe. They belong to the denomination I started. He started none. See how the voice is contrary?
Ziradzo izi zvichatevera vanotenda. Vachanga vaine chipikiri chepakutanga. Vachava ziradzo izi zvichatevera vanotenda. Vachange vari vemusangano randakatanga. Hapana raakatanga. Munoona here kuti inzwi riri kupesana zvakadini?
But these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. There's the word. They shall speak with new tongues. Take up serpents that will not harm them. If they drink deadly things that will not bother them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And you watch these things, plus all the rest of the scripture, put together.
See, ziradzo izi zvichatevera avo vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni. Hero shoko. Vachataura nendimi itsva. Vachabata nyoka. Hadzingavakuvadzi. Kana vakanwa zvinouraya. Hazvingavakanganisi. Kana vakaisa maoko avo pamusoro pevarwere. Vachapora. Zvinoimi tarisai zvinhu izvi pamwe chete. Nemamwe ose magwaro. Aiswa pamwe chete.
Now that alone will not confirm it. Not at all. That's where we Pentecostals get on the wrong road.
Zino izozozoga azizi simbise. Kwete zvachose. Ndipo apo isima Pentecosti tinopinda panzira yakatsauka.
Did not Jesus say many will come to me in that day and say, Lord, have not I done mighty things in your name? Have not I prophesied in your name? Have not I done all this in your name? And Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never knew you.
Ko Jesu haana here kuti vazhinji vachauya kwandiri nezva iroro vachiti ishe handina here kuita zvinhu zvikuru muzita renyu handina here kuprofita muzita renyu handina here kuita zvose izvi muzita renyu zvino Jesu akati ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama handina kumukuzivai.
Do you see my sisters and my brothers why I'm so condemning and indicting this generation?
Murigona here hanzvadzi dzangu nehama dzangu kuti sei ndichipomera nokupa mhosva kuchizvarwa chino.
You might speak with tongue like men and angels. You might dance in the spirit all around the church. That has nothing to do with it. I've seen Mohammeds dance around like that.
Unogona kutaura nendimi sevanhu nengirozi. Unogona kutamba mumweya uchitenderera chechi yose. Izozo azine nechekuita nazvo. ndakamboona vechi Muhammad vachitamba zvakadaro.
I've heard in the doctor, witch doctor's camp, seen the witches stand up and speak in tongues and interpret it and tell exactly what was going to happen, and it happened that way.
Ndakanzwa muna chiremba mumusasa wenganga ndakaona varoi vachisimuka vachitaura nendimi vachidudzira vobva vataura chaizvo zvaizoitika uye zvoitika saizvozvo.
I've seen even a pencil raise up and write in unknown tongues, and only one there could read it. It was the devil.
Ndakaona kunyangwe penzura ichisimuka yonyora nendimi dzisingazivikanwe. Zvino mumwe chete ipapo ndiye aigona kudziverenga uye zvaive zvadhiabhorosi.
You can't base your eternal destination up on some sensation. Satan can impersonate any of those sensations.
Haukwanise kuisa magumo ako emunaziyenda nakuenda pakutekenyezwa kwaunonzwa munyama. Satani anogona kutevedzera ose manzwiro aya.
Not, it's to know Christ. Something changes in your life. Watch your life and pattern it with the word and see where you're at. Taking inventory. Certainly.
Kwete, zviri mukuziva Kristo. Chimwe chinhu chinoshanduka muupenyu hwako. Tarisa upenyu hwako, ugofananidza neshoko, ugoona paunenge uri. Uchizinzera zvemaziro kwazvo.
In spite of all these impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said, in spite of all of this, if any man will hear my voice and follow after me, he is the word.
Kunyange paine zvose izvi zvekutevedzera kwese uku, manzwi enhema, vaprofita venhema, nezvimwe zvezvinhu zvose izvi zviri kusimuka. Jesu akati zvakadaro, kunyange paine zvose izvi, kana munhu akanzwa inzwi rangu akanditevera, iye ishoko.
Listen to his commission to us today, and all these voices, which I said it would take hours to bring out all these voices. And it's confusing to the people. It's a pathetic thing.
Tererai, kutuma kwake kwatiri nasi, pakati pemanzwi ose aya. Izvo zvandakati zvinotora maawa kuti ndiburitse manzwi ose aya. Uye zviri kuvhiringidza vanhu chinhu chinosiririsa.
And after all, you don't get the second chance, you gotta take it now. You might not get a chance tonight. You might not get a chance tomorrow. It's now. When you hear my voice, harden not your heart, as in the days of provocation.
Zvino mushure kwezvo, hauwane pamwe mumwe mukana wechipiri. Unofanira kuritora iko zvino. Unogona kushaya mukana manheru ano. Unogona kushaya mukana mangwana. Ndezvino, paunonzwa inzwi rangu, usaomesa mwoyo wako, semumazuva ekutsamwisa.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show that his voice would still be there in the midst of all the chaos. He's still got a voice.
Iye zvino ndiyo nguva yacho. Ino ndiyo nguva inogamuchirwa. Yokuti munhu kana akanzwa inzwi rangu, zvinoratidza kuti inzwi rake richange riripo pakati penyonganyonga yose. Achine inzwi.
Why? His voice will ever remain. Here it is. Heavens and earth will pass away, but my voice shall not pass away. His word.
Sei, inzwi rake richagara riripo, herinoi iri. Denga nenyika zvichapfuura, asi inzwi rangu haringapfuuri, shoko rake.
Let's just take, say, another 5 minutes, quickly. Will you stay that long, or a few minutes? I'll hurry. Let's just take some who heard this voice and obeyed it. How it made them act. What it made them to do.
Ngati ngotorai, tongoti, mango ma minutes mashanu nokukasika munogona here mungagara here kwenguva yakareba zvakadaro kana ma minutes mashoma zvino ndichakurumidza ngati mbotorai vamwe vakanzwa inzwiri vakariteerera maitiro arakaita kuti vaite zvarakavaitisa kuti vaite.
I'm going to bypass a lot of a scripture here just in order to get the right straight to you. How it changed their lives and all them that was about them. How they become the oddball. We call it oddball.
Zvino ndichadarika magwaro akawanda pano kungoitira kuti ndichingounza kwamuri kuti rakashandura sei upenyu hwavo pamwe neavo vose vaive vakavakomberedza kuti vakazova sei vanhu vasinganzwisisike tinodana munhu asinganzwisisike.
Every man that ever did believe God was considered an oddball. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you.
Munhu wose akatenda Mwari akaonekwa semunhu asinganzwisisike. Nokuti kana uri mumaitiro enyika, pane chakacheya manewe.
To be a Christian, you have to be an oddball. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions of the world. He was in the world was made by him, and the world knew him not. Quickly now, listen close as we close.
Kuti uve muKristu, unofanira kunge uri munhu asinganzwisisike. Nokuti vose vanorarama zvine umwari muna Kristu Jesu, vachatambudzwa nenyika. Aive munyika, uye nyika yakagadzirwa naye, uye nyika haina kumuziva. Nokukasika zvino, tereresai patave kuvhara.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him. There was no condemnation to Adam. He heard the voice of God and said, Father, now I lay me down to sleep.
Adama, akanzwa inzwi rake mukutonhorera kwemanheru. Uye akava nekuyanana naye. Pakanga pasina kupomerwa kuna Adama. Akanzwa inzwi raMwari. Zvino ndokuti, Baba, zvino ndave kurara pasi kuti ndikotsire.
And he laid down and Eve on his arm. The lion, the tiger, and the wild beast laid right around him. There's no harm. No way of getting sick. No way of wondering if they wake up in the morning. They're going to wake up. Adam heard his voice in the way that he ought to have heard it.
Zvino ndokurara pasi. Eva ari paruoko rwake. Shumba, dindingwe, nemhuka dzemusango. Ndokurara pedyo naye dzakamupoteredza. Pakanga pasina chinokuvadza. Pasina nzira yokuti ungarwara. Pasina kana kumbofunganya kuti aizomuka here mangwanani. Vakanga vachizomuka. Adama akanzwa izwi rake nenzira iyo yaifanira kurinzwa.
But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while. But he listened to the wrong voice. Yet it was his wife. The closest tie had on earth.
Asiri mwezuva, akanzwa inzwi remudzimai wake. Regai ndisiye izvi zvakadaro kwechinguvana. Asi akateerera kuinzwi risiriro. Kunyange aive mudzimai wake. Chinhu chepedyo sa chaive akabatanidzwa nacho panyika.
Why didn't he like Job, thou speakest like a foolish woman? If it would, the whole human race would be living instead of dying. It changed the course of human beings and time.
Sei asina kuita saJobo, unotaura semukadzi benzi. Uye dai zvakadaro, rudzi rwese rwevanhu rungadai rwuri kurarama panzvimbo yokufa. Zvakashandura mararamiro evanhu nenguva.
But he heard a voice of God. He had fellowship with it. But when he turned, how did he know that his wife was wrong? Remember, it was pleasant.
Asi akanzwa izwi raMwari akayanana naro. Asipaka tende ukira. Ko aga zibasei kuti mzimai wake akanga akanganisa. Rangarirai, zaitapira.
We think today that our organization church, we think that our prosperity today is God smiling upon us. It looks good.
Tinofunga nasi kuti sangano redu, chechi. Tinofunga kuti kubudirira kwedu nasi, ndi Mwari ari kuti nyemwerera. Zvinoratidzika zvakanaka.
It looked good when Micah stood there before the 400 prophets and the whole land belonged to him and the Philistines was on it. Or the Syrians. It looked good.
Zvairatidzika zvakanaka. Apo Mikai akamira pamberi pevaprofita mazana mana. Uye nyika yose yaive iri yavo. Uye vaFiristia vakanga vari mairi kana kuti vaSiria. Zvairatidzika zvakanaka.
These prophets is telling, go out there, that belongs to us, take it. But it wasn't the voice of God. Micah turned around and cursed the voice.
Vaprofita ava vaitaura kuti, endai ikoko, ndeyedu, itorei. Asi rakanga risiri inzwi raMwari. Uye Mikaya akatendeuka, ndokutuka inzwi iri.
And how did he know to do that? Because his vision was exactly with the word. That's the only way to trust it and see it today. It's got to be on the word.
Ko akaziva sei kuita zvakadaro. Nokuti chiratidzo chake chaienderana neshoko. Ndiyo nzira yoga yokuvimba nazvo nokuzviona nhasi. Zvinofanira kuve zviri pashoko.
Then did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife. And the church is listening to the voice of her organization. Injecting into them creeds instead of the word. Letting them live any way they want to. As long as they go to church and a member of a certain church. That's all matters.
Zvino makacherechedza here mushure mekunge Adam ateerera rimwe inzwi kunze kweinzwi raMwari. Mudzimai wake pachake. Zvino church iri kuteerera kuinzwi resangano yaro. Vachipfekera muzvitendwa panzvimbo yeshoko. Vachivarega vachirarama nenzira yavanoda. Chero bedzi vachingoenda kuchurch uye vari nhengo yeimwe church. Ndizvo zvozvoga zvine basa.
Closest connection that the believer has on earth to them is the church. But the believer, the real believer, the closest connection is the Holy Spirit and God's Word.
Chinhu chakabatana nemutendi nepedyo sapano pasi kwavari ichechi. Asi mutendi, mutendi wechokwadi, chinhu chakabatana naye nepedyo sa mweya mutsvene ishoko raMwari.
So you find out that Adam realized his condition, and he heard the voice of God calling again. And he was in fig leaves then. But it was a voice of condemnation. Why have you done this?
Saka munoona kuti Adam akacherecheza chinhano chake, zvino ndokunzwa inzwi raMwari richidana zvakare. Uye akanga zvino apfeka mashizha emuonde. Asi rakanga riri inzwi rekupomera. Ko wazviitirei?
I wonder if America today or the world in its religious uproar as it is. In America swallowing being swallowed up. It'll be a national religion pretty soon.
Handizive kana America nhasi kana nyika munyunganyunga yayo yezvekunamata sezvairi uye America ichimedza ichimezwa chichave chinambato chenyika nenguva isipi.
Who's sitting before me? I know it's tapes and it'll go all over the world. We have tape programs that every message takes the whole world in. All other countries.
Ndiani agere pamberi pangu. Ndinoziva kuti matepi. Uye ichaenda pasi rose. Tine zvirongwa zvematepi. Kuti maridzo yose inoitirwa pasi rose. Dzimwe nyika dzose.
But if you look and see, they're standing in fig leaves. When the true voice of God comes out, they don't know what to do about it. It's confusing. They don't know what to do.
Saka zvino kana mukatarisa mukaona, makangomira mbashizha emuonde, kana inzwi raMwari rechokwadi richinge rabuda, havazivi zvokuita nezvaro. Zviri kuvhiringidza, havasi kuziva zvokuita.
Quickly, Noah heard the voice of God. He was preparing to save his life. And he followed the instructions and he stood.
Nokukasika, Noah akanzwa inzwi raMwari raigadzirira kuponesa upenyu hwake. Uye akatevera zvaakarayirwa ndokumira.
If a man hears the voice, now listen. Catch this real good. Don't fail. If a man hears the voice of something, and if it's proven to be the voice of God and on time, and then that proceeds forth from the man, heavens and earth will pass away, but that word can't pass away.
Kana munakanzwa inzwi, zvinotererai, nyatso zvibatai zvakanaka, musatadza. Kana muna akanzwa inzwi rechimwe chinhu, zvino kana rikasimbiswa kuti inzwi raMwari, uye riri munguva, zvino iroro uya richibva kumunhu, denga nenyika zvichapfuura, asi shoko iri harigoni kupfuura.
Noah heard the voice and condemned the world. And they laughed in his face because his message didn't cope with their scientific achievements. But it rained and destroyed the whole world. His voice that went forth, the seed was laying there. Every age it's been the same way.
Noah akanzwa inzwi, zvino ndokupomera nyika. Zvino vaimuseka nokuti mbaridzo yake yakanga isingaenderani nebudiriro yavo yesainzi. Asi kwakanaya nyika yose ikaparadzwa. Maona, inzwi rake rakaenda, mbeu yakanga ivetepo, muzera roga roga, zvanga zvakadaro.
Samuel, alarmed when he heard the voice of God, that he was had to condemn Eli, the man that had nurtured him. The man that had been a daddy to him and had raised him up and fed him.
Samueri akavhunduka paakanzwa inzwi raMwari kuti akanga kuenda beri kunopomera Eri munhu akanga amurera. Munhu akanga ari baba kwari ndokumurera nokumupa chokudya.
Minister brothers, Shala. Ministers many times upon their denominational grounds and creeds, their credentials in their pocket, of the very pathy, the very organization that's nurtured them and fed them and brought them up in position, they put them in church and put them in a congregation. You have to knock down to what they teach.
Vashumiri nguva zhinji nokuda kwezvemasangano avo nezvitendwa zvitupa zvedzidzo zviri muhomwe yavo zvababa chaivo iro chairo sangano rakavarera nokuvapa chokudya nokuvakudza uye pamwe nokuvaisa panzvimbo yavo muchechi nokuvaisa muungano unofanira kuwirirana nezvavanodzidzisa. Maona,
what a horrible thing it would be for a true servant of God to hear the voice of God and have to come back to that same mother organization and say, you're condemned because you don't receive this word.
Chingawa chinu chakashata zvakadini kuti muranda wechokwadi waMwari akanzwa izwi raMwari zvino odzoka kuna amai sangana vamwe chetevo oti mune mhosva nokuti hamusi kugamuchira shoko iri.
What a thing. It was hard for Samuel. But he was a prophet. He had to do it. Regardless of the word heard or not, he had to do it anyhow.
Chini chakadini. Zvakanga zvakaomera Samueri. Asi akanga ari muprofita. Aitofanira kuzviita. Zvisinei kuti zvairwadza here kana kuti kwete. Akatongozviita kunyange zvakadaro.
Moses heard the voice of God. He was full of theology. He knew all the ins and outs, but it failed. He heard the voice of God. Moses was never the same. And no man is never the same.
Moses akanzwa izwi raMwari akanga akazara nedzidzo yeBhaibheri. Aiziva zvose zvemukati nekunze asi zvakakundika. Akanzwa inzwi raMwari, Moses hahana kuzoramba ari zvakanga ari. Uye hapana munhu anoramba ari zvimwe chete.
You might hear in your ears the voice speaking, but when you hear in your heart,
that's it,
the voice speaking, then you're hearing.
Unogona kunzwa munzeve dzako inzwi richitaura, asi ukanzwa mumwoyo mako inzwi richitaura, muri kuona zvino wave kunzwa.
You do not see with your eyes. You look with your eye. You see with your heart. You see something, say, I just don't see it. You mean you don't understand it.
Hauoni neziso rako. Unotarisa neziso rako. Unoona nemoyo wako. Unoona chimwe chinoti, andisi kumbochiona. Unoreva kuti hausi kuzvinzwisisa.
You do not hear with your ears. You hear with your heart. Many times your ears hear the true voice of God and it falls off you like water off of a duck's back. But when you really hear, you hear with your heart.
Aunzwe nenzeve dzako. Unonzwa nemoyo wako. Nguva zhinji nzeve dzako dzinonzwa inzwi raMwari rechokwadi. Zvino rinova richibva pauri semvura inobva pamusana wedhadha. Asi kana wanyatsonzwa, unonzwa nemoyo wako.
And all the theology that Moses had, he hadn't heard the voice of God, but one day, God called this 80-year-old sheep herder over to one side and spoke to him, and he caught it. He proved that he was God.
Zvino yose dzidzo yeBhaibheri iyo Moses aiva nayo, akanga asati anzwa inzwi raMwari. Asi rimwe zuva, Mwari vakadanira parutivi uyu mufudzi wemakwai, aiva nemakore makumi masere. Ndokutaura naye, zvino iye ndokuribata akaratidza kuti aiva Mwari.
First thing he done to Moses is vindicate his word. I'm going down, I remember what I promised. And this is what he promised for the last days.
Amen.
He'd raise up a people from the Gentiles. All the promises.
Chinhu chokutanga chaakaita kuna Moses, kwaiva kusimbisa shoko rake. Ndiri kudzikako, ndarangarira zvandakavimbisa. Zvino izvi ndizvo zvakavimbisa zvemazuva okupedzisira. Aizomutsa vanhu kubva kuvahedheni pamwe nevimbiso dzose.
This I promised, said Moses, take off your shoes, in other words, honor it. Now throw down your staff, and a dry stick off the desert became a serpent. And Moses caught it and went back to its condition again.
Izvi ndakazvivimbisa. Akati, Moses, visa shangu dzako, nemamwe mashoko, riremekedze. Zvino kandira tsvimbo yako pasi. Zvino chimuricha chakaoma, chakatorwa mugwenga, chikava nyoka. Zvino Moses akaibata, ndokudzokera pachinano chayo zvakare.
He knew that was God because God said, the word of God, the word that he was speaking said, throw down the stick in your hand. That's God's word.
Maona, aiziva kuti aive Mwari, nokuti Mwari vakataura, shoko raMwari, iro shoko ravakanga vari kutaura, vakati, kandira pasi tsvimbo iri muruoko rwako, ndiro shoko raMwari.
Don't try to do the same thing. That ain't God's word to you. That's God's word to Moses. Here's God's word to you.
Usaedza kuita zvimwe chetezvo. Harisi shoko raMwari kwauri, ishoko raMwari kuna Moses, herino ishoko raMwari kwauri.
Throw down the stick, it turned to a serpent. So now you're afraid of it. Pick it up by the tail. Back it went again. God's word to him. What did he do? God vindicated his word.
Kandira tsvimbo pasi, yakashanduka kuva nyoka. Ndokuti, zvino uri kuitya here? Isimudze nekumuswe. Heyo, ndokubva yadzokera zvakare. Shoko raMwari kwari, chii chakaita, Mwari vakasimbisa shoko ravo.
I had a call here a few months ago, about a year ago, a little lady on the end of a telephone connection with a Baptist preacher and a Pentecostal preacher.
Rave kuda gore, kudarika gore rapfuura, mumwe mudzimai muduku akanga ari kune rimwe divi renhare ari pamwe nemuparidzi webaptist nemuparidzi wepentecost.
She said, Brother Branham, the Lord has made me a prophet. I said, fine. Said, you know, I'm told that you said that you bore record that my ministry was of God. Now, I couldn't do that. That's contrary to the word. So I said, lady, that's an error. I don't even know you.
Akati, hama Branham, Mwari vakandiita muprofita kadzi. Ndikati zvakanaka. Ndokuti, munoziva ndakaudzwa kuti imi, makati imi, imi makapupurira kuti shumiro yangu yakabva kuna Mwari. Zvino handaikwanisa kudaro. Zvino pesana neshoko. Saka ndakati, mudzimai, handizvo, handitombokuzivi.
And the Baptist preacher, I heard him. I heard the Pentecostal preacher. She said, well, I'm having a meeting here. And said, the Lord is doing great things. I said, I'm grateful for that.
Zvino muparidzi webaptist ndakamunzwa, ndakanzwa muparidzi wepentecost, mudzimai akati, zvakanaka, ndine musangano pano, zvino ndokuti, Ishe vari kuita zvinhu zvikuru, ndikati, ndinotenda nokuda kwazvo.
She said, I said, has he ever told you anything yet? I said, yes, I've got a great program in hand. I said, wonderful. I said, now watch your program. I said, what did the Lord tell you?
Mudzimai akati, ndikati, pane here zvati akakuudzai? Akati, hongu, ndine urongwa hwakakura pari zvino. Ndikati, zvinoshamisa. Ndikati, zvino urongwa hwenyu hwakaita sei? Ndikati, ko Ishe vakakuudzei?
He said, go to Phoenix, Arizona on a certain day. And then I'm going to give you the Lost Dutchman gold mine. And you're going to take this gold that's found in there and you're going to sponsor missionaries around the world. When we all know that the Lost Dutchman mine is a legend.
Vati, enda kuPhoenix, Arizona. Pane rimwe zuva rakatarwa. Zvino ndichakupa the Lost Dutchman gold mine. Zvino iwe uchatora ndarama inowanikwa imomo. Zvino uchanga uchitsigira nemari mamishinari pasi rose. Ndipo patinoziva hedu tose kuti the Lost Dutchman mine ingano.
So he said, I said, well, I'll tell you how to find out whether it's God or not. I said, you be there on that day. And if it's, you find the Lost Dutchman mine, then it's God. If you don't find the Lost Dutchman mine, then repent and get that lying spirit off of you. That's how to find out where it's God or not.
Ndizvo zvakataura. Ndakati, zvakanaka. Ndichakutaurira maziviro aungaita kuti ndimwari here kana kuti kwete. Ndakati, iwe ivapo nomusi wacho. Zvino kana ukawana the Lost Dutchman mine, anenge ari Mwari. Kana ukasawana the Lost Dutchman mine, zvadaro, tendeuka, ugobvisa mweya wekunyepa pauri. Ndiyo nzira yekuona kuti ndimwari here kana kuti kwete.
God said Moses threw down a stick, it'll turn to a serpent. He did it. He said, pick it up, it'll be a stick again. He did it.
Mwari vakati, Moses, kandira chimuti pasi, chichashanduka kuva nyoka. Akazviita. Akati, isimudze, zvino ichazova chimuti zvakare. Akazviita.
When God makes a promise of a ministry, in this last days, he'll confirm it just exactly the way he said he would do it. Then you know you got the right voice. You're listening to the right thing because it's the word being confirmed.
Kana Mwari vachinge vapa vimbiso yeshumiro mumazuva ano okupedzesera, vachaisimbisa nenzira chaiyo yavakati vaizozviita nayo. Zvadaro, moziva kuti mune inzwi chairo, muri kuteera kuchinhu chaicho, nokuti ishoko riri kusimbiswa. Maona.
Oh, I'm sorry. All right, Moses acted different. Look what a funny thing Moses done. Now, always when you're following the voice of God, you're crazy to the world.
Oh, cool. Ndine urombo ndi. Zvakanaka. Moses akaita maitiro akasiyana. Onaiku kusetsa kwechinhu chakaitwa na Moses. Zvinonguva dzose, kana uchitevera inzwi raMwari, uri mupengo kunyika.
The next day found Moses with his wife sitting on a mule and a young man on her hip, or that's southern, child, on her hip. And there there was this old man with beard hanging down like this, his bald head shining, a stick in his hand, leading a little donkey, going right down toward Jesus as hard as he could go. Somebody said, Moses, where are you going? Going down to Egypt to take the thing over.
Zuva rakatevera, rakawana Moses ni mudzimai wake, agere panyurusi, nechanana paudyu yake, kana kuti ndezve kuchamhembe mwana paudyu yake. Zvino hevanoi avo, mukweguru uyu ane ndebvu dzairembera sezvizvi, uye mhanza yake ichipenya, chimuri chiri muruoko rwake, achitungamirira kambongoro kadiki, achienda achinyatsodzika. Akananga kuIjipita nokukasika kwaikwanisa kose. Mumwe munhu akati, Moses, uri kuenda kupi? Ndiri kuenda zasi kuIjipita kunoipamba.
Wherewith he had failed as a young man. He had failed as a military man. But here he was going down to take over. And he did it. Why? He had heard the voice of God and seen it vindicated. For his day, for the things that was to be in his day, he saw it.
Apo paya akanga azvitadza achiri murume wechidiki, akanga akundika semunhu wehondo, asi pano akanga ari kudzikako kunoipamba. Uye akazviita sei? Akanga anzwa inzwi raMwari uye ndokuriona richisimbiswa muzuva rake, kuitira zvinhu zvaifanira kuzova muzuva rake. Akazviona.
Paul, a self-styled Pharisee, just as full of theology as he could be, but one day he heard the voice of God. He saw a pillar of fire, and he knew there was something different. It changed his life.
Paulo, mufarisei wekuzviitisa, akanyatsozara nedzidzo yeBhaibheri sokukwanisa kwake. Asi rimwe zuva akanzwa inzwi raMwari, akaona shongwe yemoto. Zvino ndokubva aziva kuti paiva nechimwe chinhu chakasiyana, chakashandura upenyu hwake.
No matter how many Pharisees, how many Gamalias or anything else could cry out to Paul, you're wrong, Paul had heard the voice of God. He knew it was the truth.
Zvisinei kuti mafarisei mangani, kana kuti ndavana Gamarero vangani, kana wochimwe hacho chaigona kudanidzira kuna Paulo, wakanganisa, wakanganisa. Paulo paakanzwa inzwi raMwari, akaziva kuti raive rechokwadi.
Peter, religious as he could be, keeping the traditions of the elders, he would not eat any meat. No, sir. He would have nothing to do about it at all. He was really keeping the traditions of the elders right to the word.
Petro, ari wezvinamato zvachose, achichengeta tsika dzemadzibaba, akanga asingadyi nyama zvachose, kwete changamire. Akanga asine nechokuita nayo zvachose, akanga ari kunyatsochengetedza tsika dzemadzibaba pashoko rose.
What happened? One day he heard the voice of God. Don't call that common unclean what I make clean. He was a changed man. He is ready to go anywhere the Lord sent him.
Usachiti hachina kunaka uye chine china. Ini ndichinge ndachichenesa. Akava munhu akashanduka. Akanga agadzirira kuenda kwese uko Mwari vaimutuma.
Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer. He had been dead 4 days. He was in the grave, stinking rotten. But he heard the voice of God speak, Lazarus, come forth!
Mukuvhara, ndingangotaura izvi. Paiva nemumwe murume pane imwe nguva, akanga ari mutendi. Akanga afa kwemazuva mana. Akanga ari muguva. Ave kunhuwa, aora. Asi akanzwa izwi raMwari parakataura, Razaro, buda muguva.
And if it brought a man forth after being dead and rotten, what ought to do to a church that still has life in it?
Amen.
It ought to resurrect them. In the mess of all of these voices that we've talked about, religious, politics, Hollywood, all the false prophecies and things that's gone out.
Zvino, kana rakamutsa munhu mushure mokunge atofa nekuora. Ko, rinofanira kuita sei? Kuchechi ichine upenyu mairi. Rinofanira kuvamutsa mumatakanana emazwi ose aya. Atataura nezvavo, ezvekunamata, ezvematongerwo enyika, eHollywood. Zvose zviprofita zvenhema izvi, pamwe nezvinhu zvose zvabuda.
In the midst of all of it, the true voice of God will call a man that's dead in sin and trespasses to life again. It ought to take a backslidden church and call it to life again. Sure.
Pakati pezvinhu zvose izvi, inzwi raMwari rechokwadi richadana munhu akafira muzvivi nokudarika kuupenyu zvakare. rinofanira kutora church yakadzokera kumashure roidanira kuupenyu zvakare zviro kwazvo.
Remember, in closing, I say this, then I'll close. Jesus said the time would come when all that was in the grave would hear the voice of God. You're going to hear it. No matter what condition you're in, you're going to hear it anyhow.
Rangarirai, mukuvhara ndinotaura izvi, ndobva ndavhara. Jesu wakati, nguva ichauya, kuti vose vari mumakuva vachanzwa inzwi raMwari. Uye iwe ucharinzwa. Hazvinei kuti uri muchinhano chakaita sei. Ucharinzwa zvakadaro.
And some of them that come out of the grave will come to condemnation. They hear the voice, but it's condemning. And if you hear it today, the day after so long a time when you hear my voice, harden not your hearts, as you did in the days of provocation.
Zvino vamwe vavo vachabuda kubva muguva, vachauya kuzopomerwa. Vanonzwa inzwi, asi rinenge richivapomera. Zvino kana ukarinzwa nhasi, nhasi, mushure menguva refu, kana mukanzwa inzwi rangu, musaomesa mwoyo yenyu, sezvamakaita mumazuva ekutsamwisa.
If you, Pentecostal people, grouping yourself out in creeds again, in worldliness, having a form of godliness and denying the power thereof, before you have to rise in the resurrection to be condemned, because the voice of God that speaks to you now through the word will condemn you in that day.
Zvino kana imi vanhu vePentecost mava kuzviunganidza muzvitendwa zvakare mune zvenyika muine chimiro cheumwari asi muchiramba simba racho musati mamuka murumuko kuti muzopomerwa nokuti inzwi raMwari riri kutaura nemi iko zvino, zvino nemushoko richakupomerai nezuva iroro.
If you're just a lukewarm believer, the voice of God cries in your heart this morning, you are a lukewarm believer, you'd better repent.
Kana ungori mutendi anodziya, inzwi raMwari riri kudaidzira mwoyo mako mangwanani ano, uri mutendi anodziya, isatendeuka.
You man, women, boys, or girl, that's not living for Christ, and the voice of God speaks to you through His Word and says, stop doing that. You better do it. Because you're going to hear it again one day. And it'll condemn you. You can't deny it. It's speaking to you now. And remember, it's recorded.
Iwe murume madzimai, vakomana kana musikana, asiri kuraramira Kristo, uye inzwi raMwari riri kutaura newe, nemushoko rake, uye richiti, rega zvauri kuita. Ishawazviita nokuti uchazorinzwazve nerimwe zuva zvino richakupomera haugoni kuriramba riri kutaura newe iko zvino uye rangarira zvakarekodwa.
And those who does riot and hears his voice will rise. The righteousness, the glory, the heaven.
Uye avo vanoita zvakanaka pamwe nokunzwa inzwi rake, vachamuka mukururama, mukubwinya, kudenga.
So you're going to hear the voice of God sometime. Maybe faintly this morning it speaks in your heart. That you should turn from the way that you're going, turn back to God.
Saka uchanzwa inzwi raMwari pane imwe nguva. Richida mangwanani ano riri kutaura zviri pasi pasi mumwoyo mako. Kuti unofanira kutsauka uchibva munzira yauri kufamba mairi, wotendeuka uchidzokera kuna Mwari.
Now remember, they'll record that voice that's speaking to your heart in heaven. And someday when Jesus does call and all that's in the grave, all right and wrong, will rise.
Zvinorangarira, vacharekodha inzwi iro riri kutaura nemwoyo wako kudenga. Uye nerimwe zuva, kana Jesu achinge adana, zvino vose vari mumakuva, vose vakanaka nevakaipa, vachamuka.
And then this very same voice will whisper right back to you. Phoenix, Arizona, on a certain Sunday morning, when the minister had held you so long, speaking on the voice.
Zvino ipapo, inzwi rimwe chete irori, richazevezera zvakare kwauri, muPhoenix, Arizona, nemamwe mangwanani esondo paya mushumiri paka kuchengeta ikwengo yakareba achitaura nezve inzwi.
I spoke to you, told you women to let your hair grow out, quit dressing immorally, told you men to quit that lying, smoking, told you preachers to turn back to the Word of God. You want to know? That's right, that still voice say, it could be right.
Ndakataura newe, ndokukutaurirai imi madzimai kuti murege vhudzi renyu richikura, murega kupfeka zvinonyadzisa. Ndokuudza iwe murume kuti usiye kunyepa, kuputa fodya. Ndokuudza imi vaparidzi kuti mudzokere kushoko raMwari. Muri kuona zvandiri kureva? Ndizvozvo. Inzwi riya rakanyorova rinoti, zvinogona kunge zviri izvo.
If I had to come like Nicodemus, I'd still try to get there. I'd come to him and go out here in the desert somewhere and say, Lord God, here I am, change me now. Mold me in your fashion. Come back to the Word.
Dai zvaireva kuti ndiuye saNikodhimo, ndaitoedza kusvikako. Ndaiuya kwaari, ndoendako pane imwe nzvimbo, kuno murenje, ndosvikoti, Ishe Mwari, ndiri pano, ndishandure zvino, ndiumbe muchimiro chenyu. Dzoka kushoko.
Somewhere where you see you're leaving off in the Word, come right back to that. Because a chain is its strongest at its weakest link.
Pane apo pauri kuona kuti uri kusiya shoko, dzoka chaipo ipapo, nokuti ngetani yakasimbisisa pacho paine hutera.
And anywhere in your life that you've left the commandment of God off to serve a tradition, there's where your chain will break, no matter how firm you are on the other thing. Hold to God's unchanging hand. Let us pray.
Uye papi zvapo muupenyu hwako, pawakasiya murayiro waMwari uchishumira tsika, ndipo pachadimukira ngetani yako, zvisinei kuti wakasimba zvakadini pane zvimwe zvinhu. Batirira paruoko rwaMwari rusingashanduki. Ngatinamatei.
Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak, you'd write your laws upon the tables of hearts. I know not what stands before me. The only thing I know to do is take your word and spread it out. Surely it will lodge beneath some rock somewhere.
Nasi, mushure mengo yakareba zvakadai. Ishe, makati muchataura, muchanyora mirau yenyu pawendefa dzemoyo. Handizive zvimire mberi kwangu. Chinhu choga chandinoziva chokuti ndiite kutora shoko renyu nokuriparadzira. Zviro kwazvo richapfekera pasi pemamwe matombo pane imwe nzvimbo.
I pray, God, that you'll speak to every young person, every middle-aged old person, whatever it might be. Speak to my heart, Lord. Speak to these ministers' hearts. Speak to the congregational hearts. We pray, Father, that today we will hear your voice.
Ndinonamata Mwari, kuti mugotaura nemunhu wese wechidiki, wese wemazera epakati, mutana, angava ani zvake. Taurai nemwoyo wangu, Ishe. Taurai nemwoyo yevaparidzi ava. Taurai nemwoyo weungano. Tinonamata Baba, kuti nhasi tichanzwa inzwi renyu.
And we know as it was in the days of Samuel, an open vision is a rare thing and it startled the people. So is it today.
Uye tinoziva sezvazvaiva mumazuva aSamueri, chiratidzo chiri pachena chinhu chisisanyanyowanike, uye chakashambisa vanhu. Ndizvo zvazviriwo nhasi.
We have dreams and dreamers, we have speakers and interpreters, but an open vision coming forth with the word of the Lord and corrected.
Tine zviroto nevaroti, tine vatauri nevadudziri, asi chiratidzo chiri pachena chichiuya neshoko rashe nekugadzirisa.
We pray, Heavenly Father, that that voice that was crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, that we believe the Holy Spirit gives that voice again today, prepare for the coming of the Lord.
Tinonamata Baba vokudenga, kuti inzwi riya rakanga riri kudanidzira murenje, gadzirirai inzira yashe, kuti tinotenda kuti mweya mutsvene anopa inzwiriya zvakare nhasi. Gadzirirai kuuya kwashe.
And how odd it is, because there's so many other voices to numb it and to take it out. But it's gracious in the ears of those that hear it. I pray that the Holy Spirit will now do the work in the hearts of all of us.
Uye harinzwisisike, nokuti pane mamwe manzwi akawanda anorishaisa simba, nokuriburitsa kunze. Asi rine nyasha munzeve dzeavo vanorinzwa. Ndinonamata kuti mweya mutsvene iye zvino ugoita basa mumwoyo yedu tose.
While we have our heads bowed, and I trust our hearts bowed, if you know somewhere that you have disobeyed in your life, know some scripture that you know that's Bible teaching that you haven't cooperated with because something Hollywood voice made you do something different.
Zvino apo takakotamisa misoro yedu, uye ndinovimba mwoyo yedu yakakotamiswa. Kana uchiziva kuti pane pamwe pausina kuteerera muupenyu hwako, unoziva rimwe gwaro raunoziva kuti kudzidzisa kwebhaibhiri kwausina kubatirana nako, nokuti chimwe chinhu inzwi reHollywood rakakuita kuti uite zvimwe zvakasiyana.
Some place that you ministers has found a place in the Bible that's actually the truth, but you know your organization would put you out if you taught that. You know it's absolutely truth.
Pane imwe nzvimbo imi vashumiri makawana imwe nzvimbo mubhaibheri iri chokwadi chaicho, asi unoziva kuti sangano rako rinokudzinga kana ukazvidzidzisa, uye uchinyatsoziva kuti ichokwadi chaicho.
To you people who take the wrong thing, live the wrong life, you fathers and mothers that's not trying to correct your children, not trying to raise them.
Kune imi vanhu munotora chinhu chisiri icho, munorarama upenyu hwakatsauka. Imi vana baba navana amai musiri kuedza kugadzirisa vana venyu, musiri kuedza kuvakudza.
You may try your best, and they're going right on worldly anyhow, but you're putting example before them. And if you're not doing it, the voice of God is speaking to you. Don't do that.
Mungagona zvamunokwanisa, uye voramba vachienderera mberi nezvenyika zvakadaro, asi muri kuisa muenzaniso pamberi pavo. Zvino kana musiri kuzviita, inzwi raMwari riri kutaura kwauri, usaite zvakadaro.
Now with every head bowed and all eyes closed, and may the God of heaven look down into the hearts of that person that's hungry and finds the place where they're wrong.
Uye zvino musoro wose wakakotamiswa, nemeso ose akavharwa. Uye dai Mwari vokudenga atarisa mumwoyo wemunhu uyo ane nzara, uye awana panzvimbo yaakakanganisa.
And with a hand up to God saying, Lord, I truly desire for your voice to take out all the unbelief and all the things that's not like you and make me what you'd have me to be, would you raise your hands while you... Lord bless. God bless you.
Zvino neruoko rwakasimudzwa kuna Mwari uchiti, Ishe, ndinoshuvira kuti inzwi renyu ribvise kusatenda kwese nezvinhu zvose zvisina kufanana nemi, uye mundiite zvamunoda kuti ndive. Mungasimudze here maoko enyu apo uri, Ishe vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices, yet if a man shall hear my voice, follow after him, you're going to get your desire.
Zvino Bhaibheri rakati, Jesu akati, uye zvisinei kuti kune mamwe manzwi aya, asi kana munhu akanzwa inzwi rangu, mutevere, uchawana chishuwo chako.
Lord, time is running out. But the Bible said that as many as believe were baptized.
Ishe, nguva iri kupera, asi Bhaibheri rakati, vose vakatenda, vakabhabhatidzwa.
I pray, Heavenly Father, that every one of those that raise their hands in true confession that the Word of God that they have read and seen that they've been wrong. I never look at half of them. It's not for me to look. It's for you to look, Lord. You know the motive and objective behind the hand that raised up.
Ndinonamata, Baba vokudenga, kuti wese uyo asimudza maoko ake mukupupura kwechokwadi, kuti shoko ramwari ravaverenga, ndokuona kuti vanga vachikanganisa. Andina kumbotarisa chikamu chepakati chavo. Hazvinei neni kuti nditarise, ndezvenyu kuti mutarise Ishe. Munoziva chinangwa nedonzo riri seri kweruoko rwasimudzwa.
Let them from this very hour purpose in their heart from this day henceforth I'll take the word of God and the voice of God and follow it no matter what the price is.
Vaite kuti kubvira paawa ino vatsunge mumwoyo mavo kubva pazuva rino zvichienda mberi ndichatora shoko ramwari neinzwi ramwari ndigoritevera.
And bear in their mind as they're going, the song of the poet, must Jesus bear the cross alone? And all the world go free. Oh, there's a cross for everyone. There's a cross for me. And this consecrated cross I'll bear until death shall set me free.
Uyeva bate mundangariro dzavo, pavari kuenda. Chimbo chanyanduri ko Jesu anofanirwa here kutakura muchinji kwa ari oga uye pasi rose richienda haro rakasununguka kwete pane muchinji kwawe munhu wose pane muchinji kwawangu zvino muchinji kwa uyu wakayereswa ndichautakura kusvikira rufu rwazondisunungura.
Then when the voice of God speaks I'll come forth in his righteousness. For I have followed his voice, the voice of his word. I commit them to you now, Lord, in the name of Jesus Christ.
Zvino kana inzwi ramwari rotaura, ndichauya mukururama kwake, nokuti ndatevera inzwi rake, inzwi reshoko rake, ndinovaisa kwamuri iye zvino, Ishe, nemuzita raJesu Kristu.
Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge, I'm amazed at a little boy sitting here twisting his head around. And there is a voice for the church, I'm the Lord who heals all thy diseases. That's a voice in the church.
Yes, you know, taka kota misa msore edu. Iwe chile urura pa mwene kuvimbisa. Ndiri kushamiswa, neka komana kadika geripano, kari kumunyurura msoro wako. Zvino pane inzwi kuchechi. Ndini Jehovha uyo anopodza zvirwere zvenyu zvose. Ndiro izwi muchechi.
And all you who have need of healing and you're living a consecrated life to every word of God that you know what is right and you have a need of healing, I wonder if you just raise up your hands. Raise up your hands. Lord, I have a need of healing.
Zvino mose imi munoda kupodzwa. Uye mchirarama upenyu wakayereswa kushoko rose ramwari raunoziva kuti rakarurama. Uye unoda kupodzwa andizive kana ukangosimudza ruoko rwako, simudza ruoko rwako, Ishe ndinoda kupodzwa.
All right. Now keep that voice in your heart. I am the Lord and heals all thy diseases. Remember, when the word is spoken, it has to come to pass.
Zvakanaka, zvinochengeta inzwi iri mumwoyo mako. Ndini Jehovha anopodza zvirwere zvako zvose. Rangarirai, kana shoko richinge rataurwa, rinofanira kuitika.
Jesus said, Mark 11:22, if you say to this mountain be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said.
Jesu wakati, Mariko 11:22, kana ukati kugomo iri, ibva, zvino ugorega kuzvipokana mumwoyo mako, asi ugotenda kuti zvawataura zvichaitika, unogona kuwana zvawataura.
Now, each one in our own way now, bow your head. Make your confession. Lord, I believe your word. I hear your voice telling me that you're the same yesterday, today, and forever.
Zvino mumwe nomumwe, nenzira yake, kotamisa musoro wako, wopupura. Ishe, ndinotenda shoko renyu, ndinonzwa inzwi renyu, richindiudza kuti, muri mumwe chete, zuro, nasi, nokusingaperi.
I'm going to walk down and lay hands on this child because he's too little to know what it's all about. Precious little boy, about the size and the age of my little Joseph. And I want all of you to be praying. Praying. Lord, I hear your voice, I believe.
Ndave kufamba nichidzika kunoisa maoko pamwana uyu. Nokuti mudukusa kuti azive kuti chii chiri kuitika. Mukomana muduku anokosha. Angaite mumu pamwe nezera sa Joseph wangu muduku. Zvino ndinoda kuti imi mose munge muchinamata. Muchinamata. Ishe, ndanzwa inzwi renyu. Ndinotenda.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body. And Lord, here sits a poor little child. He's attracting my attention all along in the message. Seeing a parent sit there holding the little fellow.
Baba vokudenga, tiri kuunza ungano I kwamuri, kuti vapodzwe mutumbi wavo. Uye ishe, epano pagere mwana muduku, anonzwisa urombo, anga achikwezva meso angu nguva yose mumaridzo, ndichiona mubereki agere akabata mwana muduku uyu.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kuburikidza nezvemishonga yescience. Hapana tariro kune uyu mwana muduku. Pane inzwi raMwari nesimba pamusoro pezvose. Uye apo church ino tichipatana pamwe chete. Tichiita kuti murayiro wose wandinoziva maitirwo awo. Zvose zvasara zviri kwamuri, Baba. Ndave kufamba tichidzika kunoisa maoko pamwana uyu. Mwari Baba, nemuzita raJesu Kristo, ndinotsiura ichi. Regai simba raMwari, kupodza kwaMwari. Dai pakava nemutsauko mukuru maari, mumaminitsi mashanu anotevera. Dai vose vakauya kuna Mwari, kuti mupiwe mbiri.
Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise.
Oh, yeah. Hallelujah.
It has been done. It has been said. If you say to this, and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this audience, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, depart from the people in the name of Jesus Christ.
Baba, makapa vimbiso. Nizo zvoga zvandinoziva. Makapa vimbiso. Zvaitwa sokutaura kwazvakaitwa. Kana ukati kune iri. Zvino ndiri kuti kune dhimoni rose rorwere. Kana rokutambudza. Rakasunga ungano ino. Rakasunga vanhu ava. Mweya wose wokusatenda. Ndiri kuti ivapanu nemuzita raJesu Kristo.
Now we know it is written, and now it's been said, let it be done. to the honor and glory of God. And in the name of Jesus Christ, it's asked.
Zvino tinoziva kuti zvakanyorwa uye zvino zvataurwa. Regai zviitwe. Zvipe kukudzwa nembiri kuna Mwari. Uye nemuzita raJesu Kristo zvakumbirwa.
Now you that can believe and do believe, no matter what happens, don't have to be the seed drop there. That little something inside of you, that voice.
Iye zvino, imi munogona kutenda. Uye muchitenda, zvisine uri chii chaitika. Harisungirwe kudaro. Mbeu yadonera ipapo. Kaya kano kaduku kari mukati mako. Inzwiria.
Parent of this child, no matter what the condition of the child is, you believe the seed of God dropped into your heart and that boy will get well? The rest of you is praying one for another. Do you believe that the seed of God dropped into your heart? My sickness is finished?
Mubereki wemwana uyu, hazvinei kuti chinhanho chemwana chakaita sei. Munotenda kuti mbeu yaMwari yawira mumwoyo wenyu, kuti mukomana uyu achapora. Vamwe mose muri kunamatirana, mumwe nomumwe, munotenda here kuti mbeu yaMwari yawira mumwoyo wenyu, chirwere changu chapera.
Then the prayer of faith has been prayed for you. Drive down that post, and if Satan ever tries, you come right back standing in that Spanish church that Sunday morning. The prayer of faith was prayed for me, and God promised.
Zvino iwe wanamatirwa munamato wokutenda. Chibairira hoko pasi. Zvino kana Satan akaedza, iwe dzoka ipo pano ndimire muchechi yechiSpanish. Mangwanani aya esondo, ndakanamatirwa munamato wokutenda. Uye Mwari vakavimbisa.
The prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. It has to come to pass. Do you believe it? Say amen. God bless you. Now I'll turn the service back to Brother Rose, I suppose, here, Brother Jewel Rose.
Now we stand and sing.
Munamato wokutenda uchaponesa varwere uye Mwari vachavamutsa. Zvinofanira kuitika. Munozvitenda here? Itai amen. Mwari vakuropafadzei. Iye zvino ndave kudzosera shumiro kune hama Rose. Ndinofungidzira pano hama Jewel Rose.